The message, "Be Certain of God," by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday morning, January 25, 1959, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Maridzo I, iva nechokwadi naMwari, nehama William Marion Branham, yakaparidzwa nesvondo mangwanani, 25 Ndira, 1959, pa Branham Tabernacle, muJeffersonville, Indiana, USA.
And it reads like this, "And Elijah the Tishbite, who was an inhabitant of Gilead, said unto Ahab, As the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew nor rain these 3 years, but according to my word."
Uye rinoverengeka sezvizvi. Zvino Eria muTishibhi, uyo waiva mugari weGiriadhi, wakati kuna Ahabhu, "NaJehovha mupenyu, Mwari waIsraeri, iye wandimire pamberi pake, hapangavi nedova kana mvura makore ano matatu, asi kana ndareva ini."
And the word of the Lord came unto him, saying, "Get thee hence, and turn thee eastward, and hide thyself by the brook Cedrith," Cherith I meant to say, "that is before Jordan. And it shall be that thou shalt drink out of the brook, and I have commanded the ravens to feed thee."
Zvino shoko raJehovha rakasvika kwaari richiti, "Chibva pano uende kurutivi rwamabvazuva undovanda parukova Kedrut, Kerit, ndinoreva kuti, ruri pamberi paJorodhani. Uye zvichaitika kuti, unofanira kunwa mvura yorukova. Uye ndakarayira makunguo kukupa zvokudya."
So he went and did according to the word of the Lord. For he went and dwelt by the brook Cherith, that is before Jordan. And the ravens brought him bread and flesh in the morning, and bread and flesh in the evening, and he drank of the brook.
Naizvozvo akaenda, akaita sezvaakaudzwa naJehovha, nokuti akaenda akandogara parukova Keriti, rwuri pamberi paJorodhani. Makunguo akamuvigira chingwa nenyama mangwanani, nechingwa nenyama madekwana, akanwa mvura yerukova.
And it came to pass after a while that the brook dried up, because there had been no rain in the land. And the word of the Lord came unto him, saying, "Rise and get thee to Zarephath, which belongeth to Zidon, and dwell there. Behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee."
Zvino nguva yakati yapfuura, rukova rwakapwa, nokuti mvura yakanga isinganai panyika. Zvino shoko raJehovha rakasvika kwaari richiti, "Simuka uende Zarefati, panyika yeZidhoni, ugarepo. Tarira, ndarayira chirikadzi igerepo kuti ikupe zvokudya."
So he rose and went to Zarephath. And when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there gathering of sticks. And he called to her and said, "Fetch me, I pray thee, a little water in a vessel, that I may drink."
Naizvozvo akasimuka akaenda Zarefati. Wakati asvika pasuo reguta, tarira, chirikadzi yakanga igerepo ichiunganidza matsotso. Akamudana akati, "Nditorereo ndapota mvura shomanene mumukombe kuti ndinwe."
And as she was going to fetch it, he called to her and said, "Bring me, I pray thee, a morsel of bread in thine hand." And she said, "As the Lord thy God liveth, I have not a cake, but a handful of meal in a barrel, and a little oil in a cruse. And behold, I am gathering two sticks that I may go in and dress it for me and for my son, that we may eat it and die.
Zvino wakati achienda kuzoitora, akamudana akati, Dondivigirawo ndapota, chimedu chechingwa muruoko rwako. Iye akati, na Jehovha Mwari wenyu mupenyu, andina chingwa, asi tsama imwe yehufu mudende, na mafuta mashomanene muchinyu. Uye tarirai, ndiri kuunganidza matsotso maviri, ndichiti ndoenda, ndichigadzirire inino mwanakomana wangu, tijige tife hedu.
And Elijah said unto her, fear not, go and do as thou hast said, but make me thereof a little cake first, and bring it to me, and after make for thee and thy son.
Ipapo Eri akati kwari, usachika hako, enda undoita seza wataura, asi chimbotanga wandiitira ini chingwa chiduku, undivigire icho, pashure, ugozviitira iwe ne mwanakomana wako.
For thus saith the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the Lord sendeth rain upon the earth.
Nokuti zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri, upfu uri mudende haungaperi, namafuta ari muchinyu haangashayikwi, kusvikira pazuva Jehovha raachanayisa naro mvura panyika.
And she went in and did according to the saying of Elisha. And she and he and her house did eat many days. And the barrel of meal wasted not, neither did the cruse of oil fail, according to the word of the Lord which was spoken by Elijah.
Iye akaenda, akandeita sezvakataurwa naErisha. Iye mukadzi, na iye, neimba yake, vakadya mazuva mazhinji. Upfu wakanga uri mudende, hauna kupera. Namafuta akanga ari muchinyu, haana kushayikwa. Sezvakanga zvarehwa naJehovha nomuromo waEria.
For this morning's talk, just before going overseas, I have chosen a text of this, be certain of God.
Pamutauro wamangwanani ano, ndisati ndaenda mhiri kwamakungwa, ndasarudza musoro wenyaya unoti, iva nechokwadi naMwari.
And now, Lord, bless thy word as it goes forth, and may the Holy Spirit capture our minds and our thoughts, and prepare us for his visitation as we have asked him to come.
Uye zvino, Ishe, ropafadzai shoko renyu pariri kushumirwa. Uye dai Mweya Mutsvene wabata pfungwa dzedu nemifungo yedu. Utigadzirire kushanya kwake sezvatamukumbira kuti auye.
For we do not come to the house of the Lord to be seen or to see, but to learn of thee, and to know of thy nature, and thy way, and thy causes, that we might be able to face the problems of life with a real assurance, being certain of God. Grant it, Lord, in Jesus' name we ask it. Amen.
Nokuti hatiuye kuimba yaShe kuzoonekwa kana kuzoona, asi kuzodzidza pamusoro penyu, uye nekuziva hunhu hwenyu, nenzira yenyu, nezvinangwa zvenyu, kuitira kuti tikwanise kusangana nezvineswa zvemuupenyu. Tine kugutsikana chaiko, tine chokwadi naMwari. Zvitenderei Ishe, muzita raJesu tinozvikumbira. Amen.
It must have been a dreadful morning. It was so hot and dusty And people was in the streets starving, and the earth was so hot it was ready to burn. All this was the reflection of their sins and their moral decay.
Anofanira kunge aiva mangwanani akaisoipa, kwaipisisa, uye kuine huruva, uye vanhu vakanga vari munzira, vaine nzara, uye pasi pachipisa zvokutogadzirira kutsva. Zvose izvi zvaiva chiratidzo chezvivi zvavo nekuora kwetsika dzavo.
You see, Ahab was reigning in Israel at the time or over Israel. And he was the wickedest of all the kings of Israel. There had been no king as wicked as Ahab. For he being taught and knowed better, he failed not to continue to displease God in everything that he did.
Munoona, abo waitonga mumo Israel, panguva iyoyo, kana kuti pamusoro peIsraeli. Uye ndiye aiva akaipisisa pamadzimambo ese emuIsraeri. Pakanga pasina kumbova namambo akaipa saAhabhu, nokuti iye mukudzidziswa uye achiziva zviri nani, akatadza kuregedza kusafadza Mwari muna zvose zvaiita.
Although he had a great military system and the people had become very prosperous under his reign, but yet you cannot displease God and expect to get by very long.
Kunyangwe aiva nehondo huru, uye vanhu vakanga vabudirira zvikuru pasi peutongi wake, asi zvakadaro, haungatadzi kusafadza Mwari, wotarisira kuendirira mberi kwenguva refu.
And then in his wedding, instead of marrying among his own people, he went over and married a sinner. An idolater, worship of idols. He married Jezebel. And she was not a believer.
Uye zvadaro, mumuchato wake, panzvimbo pekuroora pakati pevanhu vake, akaenderera mberi ndokuroora mutadzi, munamati wezvifananidzo, anonamata zvifananidzo. Akaroora Jezebheri, uye aisava mutendi.
And no believer should ever marry an unbeliever under no circumstances. Should always marry believers.
Uye hapana mutendi anofanira kumbofa akaroora uyo asingatendi. Zvisinene chikonzero chazvo. Anofanira kuroora vatendi nguva dzose.
But Ahab had done this evil thing. No doubt but what Jezebel was a beautiful woman. And he had fell for what she looked like instead of what she was. That so many people make that same mistake to this day.
Asi Ahabu akanga aita chinhu chakaipa ichi. Uye pasina kukadzika. Asi kuti Jezebheri waiva mudzimai akanaka pachiso. Uye iye akanga awa nekuda kwemaonekero emudzimai uyu panzvimbo pezvaaiva. Ndipo vanhu vazhinji pavanoita mhosho imwe chete kusvika nhasi.
And she had brought idolatry in the nation among the people. And the people, the priests, their ministers had fell victim to this great popular demand.
Uye akanga aunza chinamato chezvifananidzo munyika pakati pevanhu. Uye vanhu vaprisita vashumiri vavo vakanga vawira mune zvakanga zvichidikanwa neruzhinji izvi.
And it's the very picture of our country today. We have fallen under the popular demand. No doubt that the priests thought it would be all right as long as their government okayed it. But I don't care what the government okays. It's got to be what God okays.
Uye ndiwo mufananidzo chaiwo wenyika yedu nhasi. Tawira pasi pezvinodiwa neruzhinji. Pasina kukadzika kuti vaprisita vakafunga kuti zvakange zvakanaka chero hurumende yavo ichingozvibvumira. Asi ini handineine zvabvumirwa nehurumende. Zvinofanira kunge zviri zvabvumirwa naMwari.
And the people thought that it would be all right if they anticipated in some of their worldly things, and one might ask me to retrace what I have just said, that it was a very likely picture of today.
Uye vanhu vakafunga kuti zvingange zvakanaka vakatarisira mune zvimwe zvezvinhu zvavo zvenyika. Zvino mumwe angandikumbira kuti ndidzokorodze zvandichangobva kutaura kuti mufananidzo wakafanira nhasi uno.
We may not think that we are idol worshippers, but we are. And the government endorses it. People today are idol worshippers because they worship idols. Some of them worship movie stars for idols. Some worship money for idols. And some worship television stars as idols. But all that you put before God is an idol. Let it be whatever it may be.
Tinogona kusafunga kuti tiri vanamati vezvifananidzo, asi ndizvo zvatiri. Uye hurumende inozvitsigira. Vanhu muzuva rino vanamati vezvifananidzo, nekuti vanonamata zvifananidzo. Vamwe vavo vanonamata vatambi vakuru vezvemabhaisikopu sezvifananidzo. Vamwe vanonamata mari sezvifananidzo. Uye vamwe vanonamata nyanzvi dzepaterevhizheni sezvifananidzo. Asi chese chaunoisa mberi kwaMwari chimupunzo, chero chingave chii zvacho.
Even the Satan, our great adversary, is such a smart one, until he even put sometimes the church before God.
Kunyangwe kuna Satani, muvengi wedu mukuru, akachenjeresa, zvekuti iye anotoisa dzimwe nguva church mberi kwaMwari.
You might have a great church. It may be a great building. Or it may be a great denomination. And again, it may be a great congregation. But let nothing come before God in your heart. Anything before God is an idol.
Unogona kuva nechechi huru, inogona kuva chivakwa chikuru, kana kuti ringava sangano guru. Uye zvakare, ingava iri ungano huru, asi ngapashaye chinouya mberi kwaMwari mumwoyo wako. Chipi zvacho chinhu mberi kwaMwari chimupunzo.
And these people knew that they wasn't spiritual like they used to be under the reigns of other kings. And they thought just because they was a religious nation that everything would be all right. And that's the way we have come to that place also.
Zvino vanhu ava vaiziva kuti vakanga vasisiri vemweya sezvavaimbova pasi peutongi hwamamwe madzimambo. Uye vaifunga kuti nekungoti vaiva rudzi rwezvinamato, zvinhu zvese zvaizovanakira. Zvino ndiwo mawiro ataita panzvimbo iyoyo zvakare.
Some months ago I was talking to a very fine friend of mine. And he said, Brother Branham, I believe that you pinned this United States down too close.
Mwedzi yakati kuti yapfuura, ndaitaura neshamwari yangu yakaisonaka. Uye iye akati, hama Branham, ndinotenda munoroverera United States iyi zvakanyanya.
He said, you're always roaring out the sin and how God is going to punish this nation. I said, he's got to do it in order to be just.
Akati, munogara makaomba kuchivi, uye kuti Mwari acharanga nyika ino sei. Ndakati, anotofanira kuzviita kuti aenzanise.
He said, but Brother Branham, you forget that this nation was founded upon the scriptures. And our forefathers came here and God gave us this heritage. And we are a religious nation.
Iye akati, asi hama Branham, munokanganwa kuti rudzi rwuno rwakavakirwa pamagwaro. Uye masateguru edu akauya kuno. Uye Mwari akatipa nhaka iyi. Uye tiri nyika inonamata.
I said, that is true. Oh, loved, and no one knows how I appreciate this nation. But look, my brother, Israel also was chosen of God. Amen. And he sent her prophets and great men. But God cannot stand sin.
Ndikati, icho kwari chese chazvo. Uye hapana munhu anoziva kuyemura kwandinoita nyika ino. Asi tarisa, hama yangu, Israeriwo zvakare yakasarudzwa naMwari, uye akaitumira vaprofita nevarume vakuru. Asi Mwari haadi chivi.
He made Israel reap every grain they sowed. And if he made Israel reap what she sowed, he'll make us reap what we sow. He is no respecter of person.
Akaita kuti Israel ikohwe mbeu yose yakadyara. Uye kana akaita kuti Israel ikohwe zvayakadyara, achaita kuti tikohwe zvatakadyara. Haana munhu anoremekedza.
And we've got to the place to think that because we're resting upon what our forefathers did, or what upon our great founders of our churches, what their great sacrifice was to God, which is all right and so much appreciated.
Uye tasvika panzvimbo yekuti tinofunga kuti nekuti takazembera pane zvakaitwa namadzitateguru edu kana pavakuru vakavamba machechi edu, zvaireva kuzvipira kwavo kuna Mwari, zvinova zvakanaka uye zvinoyemurwa zvikuru.
But we cannot draw salvation from what they did.
Amen.
Salvation is an individual affair between every person and God. Not with our nation, with our church, but with ourselves before God we answer.
Asi hatigoni kuwana ruponeso rwedu kubva mune zvavakaita. Ruponeso inyaya yedunga munhu pakati pemunhu wese naMwari, kwete parudzi nechechi yedu. Asi isu pachedu pamberi paMwari tinopindurira.
It's come to the place in our country until in the midst of the most spiritual people that we have, you go to spiritual man and women and you find in their heart that there's something lacking.
Zvasvika pachinano munyika yedu chekuti pakati pevanhu vemweya chaizvo vatinavo, unoenda kuvarume nemadzimai emweya, woona kuti mumwoyo yavo pane chimwe chinhu chiri kushayika.
We have been in the last few weeks, I've been going over some of these things and finding that in the man that I thought was the colonel, yet I find that they're putting emphasis upon temporal things.
Yes.
Going around and saying, God gives me the biggest so-and-so. God gives, you're bluffing.
Tanga tiri maviki mashoma apfuura. Ndanga ndichipenengura zvimwe zvezvinhu izvi. Ndichiona kuti mune varume vandaifunga kuti ndivo mongo kunamata. Asi ndinoona kuti vanokohomedzesa pane zvinhu zvisingagare, vachitenderera vachiti Mwari vanondipa chakati nechekati chikurusa Mwari akandipa. Uri kunyepedzera.
Great material things don't always rest in God's will. God makes the rain to fall on the just and the unjust. But what the world needs today is not a bluff of faith to try to bluff yourself into something and call it spiritual.
Zvinhu zvikuru zvepanyama hazvigari nguva dzose zviri mukuda kwaMwari. Mwari anoita kuti mvura inaye pavakarurama nevasakarurama. Asi zvinodiwa nenyika hakusi kunyepedzera kutenda, kuedza kunyepera kuzvipinza mune chimwe chinhu wochiti chemweya.
Sometimes faith will do great miracles and still doesn't come from a spiritual heart.
Amen.
Did not our Lord say, many will come to me that day and say, have not I did this and that in your name?
Zimwenguva kutenda, kunoita minana mikuru, asi zvakadaro, zvisingabve mumwoyo wemweya. Ishe wedu haana here kutaura. Vazhinji vachauya kwandiri pazuva iroro vachiti, handina here kuita ichi neicho muzita renyu.
And I will confess to them, depart from me, you workers of iniquity. What is iniquity? It's something that you know to do right and don't do it. I never knew you, he will say. And we're living in that day.
Uye ndichavati, ibvai kwandiri, imi vaiti vekusarurama. Kusarurama chii? Chinhu chaunoziva kuti chakarurama kuita. Asi hauchiite. Andina kumbokuzivai. Achadaro. Uye tiri kurarama muzuva iroro.
What we need today is not a lot of material things. We have that. We don't need greater churches. We don't need greater congregations. We don't need more on radio and on television. We don't need so many more of these things.
Ratidoda nasi. Hazvisi zvinhu zvakawanda zvepfuma yepanyama. Izvozvo tinazvo. Hatidi machechi akakurisa. Hatidi ungano dzakakurisa. Hatidi zvimwezve paredhiyo nepaterevhizheni. Hatidi zvakawanda zvezvinhu izvi.
But what we need today to be spiritual is a person that will humble themselves before God if they haven't got a penny. And will pray till that spirit within them is satisfied with the goodness of God and a revival takes place on the inside of their heart. That changes their attitudes and atmosphere that they live in.
Asi zvatinoda nhasi, kuva vemweya, kuva munhu anozvininipisa pamberi paMwari, kana vasina kobiri, uye vonamata. Kushikira mweya uri mavari wagutsikana nehunako hwaMwari uye rumutsiriro rwoitika mumwoyo yavo runoshandura maonero avo neupo hwavanogara mahuri.
You might not have a pair of shoes on your feet. You might be dressed in rags, but something in your heart singing the melodies of God.
Hallelujah.
Rather have it than all the money in the world.
Unogona kusava neshangu mutsoka dzako. Unogona kunge wakapfeka mamvemve. Asi chimwe chinhu mumwoyo mako chichiimba nziyo dzaMwari. Ndinotsva hangu kunge ndinacho pane mari yose iri munyika.
So you can't say that natural things is always a sign of God's blessing. David spoke that to the Lord and he'd seen the wicked spread forth his like a great bay tree.
Saka haugone kuti kuva nepfuma yezvepanyama chinogara chiri chiratidzo chiropafadzo raMwari. David akareva izvozvo kuna Mwari kuti akange aona wakaipa achitanda varake semuti wemubei.
But God asked him, did you ever consider him at the end?
Asi Mwari vakamubvunza, wakambomutarira kumagumo here.
No matter how good of clothes we wear, how much we have to eat, that isn't what goes in the presence of God. This body that we dwell in perishes regardless of how it's taken care of. But it's the soul that's in man. It's a condition of the Spirit that moves into the presence of the living God.
Hazvinei kuti ihembe dzakanaka sei dzatinopfeka. Uwandu wezvatinofarira kudya. Handizvo zvinopinda muupo hwaMwari. Mutumbi uno watinogara mauri, unofa. Zvisinei kuti unochengetedzwa sei. Asi munhu wemukati ari mumunhu. Chinhano chemweya chinopinda muupo hwaMwari mupenyu.
But we take things for granted. We think that just because that we are a nation, so had Ahab, and all of Israel in that day had taken things for granted that everything was all right.
Asi tinotora zvinhu nje. Tinofunga kuti nekungoti tiri rudzi saizvozvo Ahabu neIsraeri yese muzuva iroro akatora zvinhu nje kuti zvese zvaiva zvakaringana.
Their priests and preachers had tried to tell them all is well, everything's just fine.
Vaprista nevaparidzi vavo vakanga vaedza kuvaudza kuti zvese zvakaringana, zvese zvakangonaka.
But they had one. He cried out against the wrong thing. Because this one knew that a holy God could not be satisfied with modern trends of an unholy religion.
Asi vaiva nemumwe chete akadaidzira achipesana nechakaipa. Nekuti uyu aiziva kuti Mwari mutsvene hakwanise kugutsikana nemaitire echimanje manje echinamato chisina utsvene.
So does the God of heaven remain the same today? And all of our efforts and big things that we're trying to do, God will never be pleased outside of an entire sanctified life before him.
Saka ndizvo zvichagara zviri Mwari wedenga nhasi, mukuedza kwedu kose nezvikuru zvese zvatiri kuedza kuita. Mwari haambofi akafadzwa kunze kweupenyu hwese hwakacheneswa pamberi pake.
We might build schools and shrines and tabernacles. We might have organizations. We might do great things. But yet God won't be satisfied until the human soul becomes a sanctified on the altar of God, consecrated for the works of God. And you don't find that no more.
Tinogona kuvaka zvikoro, nezvirangaridzo, nematabhenakeri. Tinogona kuva nemasangano. Tinogona kuita zvinhu zvikuru, asi zvakadaro. Mwari haambogutsikana kusvikira mwoyo wemunhu wacheneswa paaritari yaMwari, wapirwa kubasa raMwari, uye hauchawana zvakadaro mazuva ano.
You find our prayer meetings are so weak. Just about a minute of prayer, jump into bed. We find out that happens about once or twice a day. When all of us are guilty.
Munoona kuti misangano yedu minamato yaneta-neta. Ingangoita miniti imwe yemunamato kwava kusvetukira mumubhedha. Tinoona kuti zvinoitika kanenge kamwe kana kaviri pazuva. Ipapo tose tine mhosva.
Our nation morally is decaying. We've got Billy Grimms and Oral Roberts everywhere.
Nyika yedu paunhu hwetsika iri kuora. Tine vana Billy Graham na vana Oral Roberts kwese kwese.
But until there comes a thirsting in the heart of America to bring it back to a living God again, to a living experience, to an undying faith in a living God. We're only beating our brains, as it would say, out.
Asi kusvikira paita nyota mumwoyo weAmerica, kuidzosa kuna Mwari mupenyu zvakare, kuchiitiko chipenyu, kukutenda kusingafi muna Mwari mupenyu. Tiri kungorovera uropi hwedu kunze sekutaurwa kwazvingaitwa.
We might walk with our chest out, with our collars turned in the back, and walk down the street and desire to be called Doctor or Reverend.
Tinogona kufamba nezvipfuwa zvedu zviri kunze, nemakora edu akapeterwa shure, tofamba tichidzika nenzira, tichishuva kunzi dokotera kana mufundisi.
We might pastor the greatest churches there is in the land. And we might be as pious as we can be that no man can put a finger on our lives.
Tinogona kufudza church huru sadziri munyika. Uye tinogona kupfava nepese patinogona napo. Zvekuti hapana munhu anogona kunongedza chigunwe paupenyu hwedu.
But until that soul that's on the inside of us is on fire for God. Until something in there that's yearning after him, like the heart painted for the water brook. My soul thirsts after thee, O God. Until we get to that type of an experience.
Asi kusvikira munhu iye ari mukati medu, achibvira moto, nekupfutira Mwari, kusvikira mava nechimwe chinhu imomo, chekumudokwairira. senondo inoda kwairira hova dzemvura. Moyo wangu une nyota yenyu. O Mwari, kusvikira tasvika pachiitiko chemhando iyoyi.
Therefore communism and so forth will gain the ground as they're doing, and all the journeying that we can do will never stop it. It's predicted to come, but God is calling to His church.
Nokudaro chikomunizimu nezvakadaro zvichabudirira sezvazviri kuita, uye kupatana kwese kwatiri kuita hakusi kuzombozvimisa. Zvakafanotaurwa kuti zvichauya, asi Mwari ari kudana kukereke yake.
How that this little woman must have been of the caliber of Elijah, because usually your action shows what you are. And again, she had been chosen to entertain God's prophet. Remember, she was a Gentile, not a Jew.
Kuti mudzimai mudiki uyu aifanira sei kuva wemhando yaEria, nekuti kazhinji maitiro ako anoratidza zvauri, uye zvakare akanga asarudzwa kuzotandadza muprofita waMwari. Rangarirai, aiva muhedheni kwete muJudha.
And the land was burning up. And no doubt that this little woman, being of that caliber, being of the believer type, for we see that God would not have called to her if she hadn't been a worthy one to entertain God's prophet. For He would have never sent His prophet to a house that was unworthy.
Zvino nyika yaingunotsva, uye pasina kukadzika kuti mudzimai mudiki uyu ari wemhando iyoyi, ari wemhando mutendi. Nokuti tinoona kuti Mwari angadai asina kumbomudana, dai akanga asina kukodzera kutandadza muprofita waMwari, nokuti aisazombomutumira muprofita wake kuimba isina kukodzera.
It was not His choosing, it was God's choosing. It wasn't her bidding Him, it was God bidding Him.
Kwaisava kusarudza kwake, kwaiva kusarudza kwaMwari. Aisava mudzimai aimukoka, ndiMwari waimukoka.
He had been placed by a brook. The ravens were feeding Him. But it was God's command for something to take place, that God surely went to a believer of the same nature of Elijah.
Akanga aiswa parukova, makunguo achimupa kudya. Asi yaiva rairo yaMwari kuti chimwe chinhu chitore nzvimbo. Uye Mwari zvokwadi vakaenda kumutendi aiva nehunhu humwe chete sewaEria.
She was a widow woman. And we all know what she, a widow woman, would have went through with. Her husband dead and a young boy to raise.
Aiva mudzimai shirikadzi, uye tose tinoziva izvo, iyo shirikadzi yanga yapfuura nemazviri, iine murume akafa nemukomana mudiki wokurera.
And in the lands there they depended on their crops. They didn't have projects as we have today and defense plants. They depended on their crops.
Uye munyika dzeko vairarama nezvirimwa zvavo, vakanga vasina mabasa emaoko sezvatinazvo nhasi, nemafactory ezvombo, vaitorarama nezvirimwa zvavo.
And because the iniquity of the people and their moral decaying had brought a drought on the land, here they was all starving and dying.
Zvino nekuda kwekusarurama kwavanhu nekuora kwetsika dzavo, zvakanga zvaunza nzara panyika. Hepano vose vaiva nenzara vachifa.
And then we find that no doubt she had prayed night after night, all night, as she begins to see that meal barrel going down, down, down.
Uye zvadaro, tinoona kuti pasina kukadzika, akanga anamata usiku wakatedzana, usiku wese, achitanga kuona dengu rehufu richiderera nekuderera nekuderera.
And it must got to a place that there was not even another cup full of meal in the barrel. All she had was just a little handful.
Uye rinofanira kunge rakasvika pekuti pakanga pasisina kunyangwe mukombe mumwe chete zvawo wehufu mudengu. Wese waiva nawo waingova ushoma unokwana muchanza.
Death was coming right into the gate at her door. for there was no way of getting any more. The whole nation was starving.
Rufu rwangu nopinda nepasuo chaipo pamukowa wavo nokuti pakanga pasisina nzira yekuwana humwe zvakare. Nyika yese yaiva nenzara.
And the horror was just a good spoonful left in the little container. Just that much oil and that much meal laid between her and death. She must have got real sincere about her prayers.
Uye mafuta angova chipunu chimwe chete chakanga chasara muchinyu. Mafuta iwayo netufu itkotko ndizo zvaiva pakati pake nerufu. Anofanira kunge akanyatsoperera paminamato yake.
You let that strike your home. It'll be a little more sincere than we are this morning. When we know that death lays at the door.
Regerai izozo zvinyatsopinda mumusha wenyu. Zvichatora kuperera kwakati pfuurirei zvishoma izvo zvatiri mangwanani ano. Patinenge taziva kuti rufu rwuri pamukova.
And I believe maybe we'd think perhaps this. That she'd prayed all night long for one more day settled it.
Uye ndinotenda pamwe tingafunga zvichida izvi kuti akanga akanamata usiku wese nokuti zuva rimwe chete zvakare rakazvinatsa.
She could look at the pale lips of her little boy of about 3 or 4 years old and she could see her own bones dwindling away. As the flesh was going from them. And it must have been a terrible thing. As this mother. Seeing these things going.
Aigona kutarisa miromo yakaumbuka yekamukomana kake. Kemakore angaita matatu kana mana. Uye ogoona mabonzo ake. Iye mudzimai achiperezeka. Apo nyama yaibva paari. Uye chinofanirwa kunge chaiva chinhu chakaipisisa. Apo amai ava vachiona zvinhu izvi zvichienderera.
And yet with her hands before God praying day and night. Now we're down to one handful of meal and a spoonful of oil.
Asi zvakadaro aine maoko ake pamberi pamwari achinamata siku nesikati. Zvino tasarirwa nechanza chimwe chete cheupfu nechipunu chemafuta.
You know it's a strange thing. May God let this soak into every one of you if you never hear me preach again. Let this be a message. It's strange, most strange, that sometimes that God does things that way.
Munoziva, zvinoshamisa. Dai Mwari vaita kuti izvi zvisinine mune mumwe nemumwe wenyu. Kana mukasandinzwa ndichiparidza zvakare. Iyi ngaive mharidzo. Zvinoshamisa. Zvinoshamisa zvikurusa. Kuti dzimwe nguva Mwari anoita zvinhu nenzira iyoyo.
You know when we have confessed our sins and met every requirement that God requires. We believed on God. There's a circumstance that has to be met. And it's according to His will.
Munoziva, patinenge tareurura zvivi zvedu, toita zvese zvinodiwa naMwari, tatenda muna Mwari, pane mamiriro ezvinhu anofanira kusanganwa nawo, uye zviri maererano nekuda kwake.
And we've confessed our sins, and we've made all the wrongs that we have did right, done everything that we know how to do, every requirement that God has made, or asked, we have met that requirement, and yet He lays silent. He just won't answer us.
Uye takare urura zvivi zvedu, uye zvakaipa zvose izvo takaita tazvigadzirisa, tikaita zvose zvatinoziva kuita. Chese icho chinodikanwa naMwari, kana kukumbirwa, isu takaita. Asi zvakadaro, iye anoramba akanyarara. Atipindure.
I'm sure that I'm speaking to people this morning who's come to that place. I've been there many times myself.
Ndinotenda kuti ndiri kutaura kune vanhu mangwanani ano vakasvika panzvimbo iyoyo. Ndakapasvika nguva zhinji pachangu.
When I went back and traced my life and turned over every stone, and I find that I did something wrong, I don't confess it and say, Lord God, I'll make it right and go do so.
Pandakadzokera ndikaronda upenyu hwangu, ndikapenengura dombo rega-rega, uye ndikaona pandakaita zvisizo, ndaienda ndondotendeuka, ndoti, Ishe Mwari, ndichazvigadzirisa, ndoenda, ndonodaro.
Then come back again and say, Now, Lord, Thou art God, you answer me. Surely I met every request that you required me to do, and every requirement I have met it. And still he won't move. Seems to sit silent. That's when you got to be sure that he is God.
Zvadaro, ndodzoka zvakare ndoti, zvino Ishe, muri Mwari. Muchandipindura, zvokwari ndakasangana nechikumbiro chese chamaida kuti ndiite. Zvino chinodikanwa chese, ndaita. Uye zvakadaro, hambotsukunyuki. Oita sekugara anyerere, ndipo paunofanirwa kuva nechokwadi kuti ndiMwari.
Don't be discouraged. The only thing is that in your heart to be certain of God. My text, be certain first before you do anything. Be certain in your heart that it's God.
Usaora mwoyo, chinu chega chingoripo, ndeche kuti, mumwoyo mako, ivane chokwadi na Mwari. Musoro wangu wenyaya, ivane chokwadi. Kutanga, usati waita chero chinu, ivane chokwadi, mumwoyo mako, kuti ndiMwari.
And when you've met everything that he said, then you're sure that he's God. That's when faith goes to work right there. Faith stands steady, for it knows that he is.
Uye kana waita zvose zvakataura, zvino une chokwadi kuti ndiMwari, ndipo apo kutenda kunotanga kushanda ipapo. Kutenda kunomira kwakadzikama. Nokuti kunoziva kuti iye aripo.
And you met every requirement. You believe that he is. And faith holds steady. Oh, blessed be his name.
Zvino wakaita zvese zvinodikanwa. Unotenda kuti ndiye. Uye kutenda kunobata zvakasimba. Oh, zita rake ngariropafadzwe.
Faith won't move. For it's sure that God is, and a rewarder of those that diligently seek him.
Kutenda kusunguzike, nokuti kune chokwadi kuti Mwari ariko, uye anopa mubayiro kune avo vanomutsvaka nemwoyo wese.
May this go way down deep and never move from you, Branham Tabernacle. If you've met God's requirements, and in your heart you believe that he is, God's only testing your faith, for he loves to do that.
Dai izi zvaenda makadzika-dzika, zvigorega kubva kwamuri, Branham Tabernacle. Kana wakaita zvinodikanwa naMwari, uye mumwoyo mako unotenda kuti ndiye, Mwari ari kungoedza kutenda kwako, nekuti anoda kuzviita.
You confess your sins, and you met every requirement that God requires. And still he lays silent. Remember, faith says that he is.
Wareurura zvivi zvako, uye waita zvese zvinodikanwa naMwari, uye iye oramba anyerere. Rangarira, kutenda kunoti ndiye.
Then faith holds on to it, not knowing what it's all about, but it knows that he is and it's certain that he is.
Zvadaro, kutenda kunobatirira pazviri, kusingazive kuti ndezvei, asi kunoziva kuti ndiye, uye ichokwadi kuti ndiye.
Then remember, if he is, his words has to be true. And if he required you to meet these circumstances, and you did, he's obligated to take care of his word.
Zvadaro, rangarira, kana ari iye, mashoko ake anofanira kuva echokwadi. Uye kana akada kuti usangane nezvimhinga mpinyi izvi, uye ukadaro, iye anosungirwa kuita shoko rake.
Don't back off and say, "Oh, I never got healed." Oh, you poor weak faith. Don't believe that.
Usadududza, woti, zvino handina kumbopodzwa ini. Oh, iwe kutenda ndonda, kunonzwisa urombo. Usazvitenda.
If everything's confessed and everything's out, and you met God's requirement, faith holds right there. There's nothing will move it. He is. And you're sure.
Kana zvinhu zvose zvakareururwa, uye zvinhu zvese zviri pachena, uye wakaita zvinodikanwa naMwari, kutenda kunobatirira ipapo. Hapana chinotsidigutsa. Ndiye, uye une chokwadi.
They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with the wings of an eagle. They shall run and not be weary. If they walk, they shall not faint.
Vanomirira panashe, vachapiwa simba ija, vachabhururuka namapapiro sechapungu, vachamhanya vasinganeti, kana vakafamba havangarukutike.
Wait when you met his requirement. That brings your faith to a showdown.
Mirirai kana maita zvaanoda, zvinounza kutenda kwenyu pamangange.
If you have met God's requirements has been made, are met, and you have fully considered it, and you have done everything that God required you to do, then your faith rests right there that He is. Be certain of God.
Kana wakaita, zvinodikanwa naMwari zvakaitwa, kana kutevedzwa. Uye wakazvihongorora muuzere, uye wakaita zvese zvaidiwa naMwari kuti uite, zvino kutenda kwako kunozorora ipapo chaipo, kuti aripo, iva nechokwadi naMwari.
You know, he loves to test us. He loves to see the reaction of your faith. Did you know that? God likes to see how you react.
Munoziva, anoda kutiedza. Anoda kuona madairiro ekutenda kwenyu. Maizviziva here? Mwari anofarira kuona madairiro ekutenda kwako.
When you say, "Oh Lord, I believe you, thou art my Savior. I believe that you are the healer. I believe that you are the one who gives the Holy Spirit. And the things that I am requiring, you are the God who gives that."
Paunoti, "O Ishe, ndinokutendai, dimi muponesi wangu, ndinotenda kuti, dimi mupodzi, ndinotenda kuti, dimi uyu anopa mweya mutsvene, uye zvinhu zvandiri kuda, dimi Mwari wacho anozvipa."
And then when you confess all your sins and promise God what you'll do if he'll let you get well, and then because it don't happen, you run off like a coward somewhere. God can't use that. There's no way for him to use you. There's no way for him to answer you because he only answers by faith.
Uye zvadaro, kana ukareurura zvivi zvako zvese, uye wovimbisa Mwari, zvauchaita kana vakakutendera kuti upore. Zvino nekuti hazvina kuitika, womhanyira kumweyo wosembwende, Mwari haagone kushandisa zvakadaro. Hapana nzira yekuti iye akushandise. Hapana nzira yekuti iye akupindure, nokuti anongopindura bedzi nokutenda.
Then all of a sudden, you go away and he can't answer. But real truth faith stands there, being sure that God is. He's certain that he is.
Zvino chiripo ripocho, iye unobva waenda kure, uye iye haagone kukupindura. Asi kutenda chaiko kwechokwadi, kunomira ipapo, kuine chokwadi kuti Mwari ndiye, iva nechokwadi kuti ndiye.
And if God asks this thing to be done to confess your sins and so forth, and you've done it, faith says that He is. It's certain that it's going to happen.
Uye kana mwari akakumbira kuti chini ichichitwe kuti ureurure zvivi zvako nezvakadaro. Uye wazviita kutenda koti ndiye zviro kwazvo zviri kuzoitika.
Your request has to be granted. Oh, I hope you don't miss that. If you are sure of God, God's sure of His word. He's only waiting to test you.
Chikumbiro chako chinofanira kupindurwa. Oh, ndinotenda kuti hamupotse izvi. Kana uine chokwadi naMwari, Mwari ane chokwadi neshoko rake. Akamirira kukuedza bedzi.
He did it many times. Let's rehearse one or two cases. Let's think of the Hebrew children. They wasn't to bow to an idol. God had confidence in them.
Akazviita kakawanda. Ngatidzokororei chiitiko chimwe kana zviviri. Ngatifungei pamusoro pevana vechiHebheru. Vaisafanira kugwadamira chifananidzo. Mwari aiva neruvimbo mavari.
And when they heard they had to go to the fiery furnace, they said, our God is able to deliver us from this furnace. But if He doesn't do it, we're not bowing to any of your idols. See, they were sure and certain of God.
Uye pavakanzwa kuti, vaifanira kuenda mubiravira remoto, vakati, Mwari wedu anogona kutidzikinura kubva mubiravira iri. Asi kana akasadaro, atizi kuzopfugamira chero chipi chezvifananidzo zvenyu. Munoona vaiva nechokwadi uye nekugutsikana naMwari.
They know that He was Jehovah. They know that He answered prayer. But whether He did in their case or not, it would have to be for the good. So they just made their statement, confess their sins and walked into death.
Vaiziva kuti aiva Jehovah. Vaiziva kuti anopindura munamato. Asi zvisinei kuti angadaro here muchinhano chavo kana kwete. Zvaifanira kuva nechinangwa chakanaka. Saka vakangoita chitaurwa chavo. Ndokureurura zvivi zvavo vakafamba kupinda murufu.
When they were going to the fiery furnace, knowing that they were certain that if God let them burn up, He'd raise them up again in the resurrection.
Pavakanga vave kupinda mubiravira remoto, vachiziva kuti vaiva nechokwadi kuti kana Mwari akavarega vachitsva, aizavamutsa zvakare murumuko.
They were certain of God because they know that God would work everything for their good. And when we are certain of God, we know that God works everything for our good.
Vaiva nechokwadi naMwari, nekuti vaiziva kuti Mwari vaiita kuti zvose zvigoshanda mukuvanakira. Uye kana tava nechokwadi naMwari, tinoziva kuti Mwari anoshandisa zvose mukutinakira.
So they made one statement. They were certain. And they walked right into the fiery furnace, and God let them walk there, sat looking at them. You want to see their reaction.
Saka vakaita chitaurwa chimwe chete, vainge vaine chokwadi, ndokufamba kunyatsopinda mubiravira remoto. Uye Mwari akaita kuti vafambe imomo, akagara, akavatarisa, aida kuona madairiro avo.
When the king said, did you bow? When the trumpet sounded, they said, no, we did not bow. There's your faith. Holding tight.
Apo mambo pakati, magwadama here parira wamanda. Iwo vakati, kwete, atina kugwadama. Heko kutenda kwako, kwaka patirira zvakasimba.
Well, then, if you did not bow, you know my decree. Yes, we know your decree.
Zvakanaka, zvino kana musina kugwadama. Munoziva here chisungo changu. Hongu, tinoziva chisungo chenyu.
My decree is that the furnace will be hot 7 times hotter than it ever was, and I'll throw you in there. Do you now want to bow? No, we will not bow. There's your faith.
Chisungo changu ndechekuti, biravira iri richapisiswa zvakapetwa kanomwe kupfuura zvarakambova. Uye ndichakukandirai imomo. Mava kuda zvino kugwadama here? kwete, atisi kuzo gwadama. Heko kutenda kwavo.
God says, well, I'll see what they'll do about it. I'll see what reaction their faith has.
Mwari voti, zvakanaka, ndichaona zvavachaita pamusoro pazvo, ndichaona kudairira kune kutenda kwavo.
So he said, bind their hands and bind their feet and start them to the furnace. And they walked up that furnace with the fire in their faces. God still standing looking at it. But they were certain that he was God.
Saka akati, sungai maoko avo, neku sunga tsoka dzavo, uye muvanangise kubira-bira. Zvino vakafamba kuenda kubira-bira, moto uri muzviso zvavo, mari vachakangomira. Vakazvitarisa. Asi vaiva nechokwadi kuti aiva Mwari.
They had made their confession. They had made everything right that they know of. They were certain that he was God.
Vakanga vareurura. Vakanga vagadzirisa zvese zvavaiziva. Vaiva nechokwadi kuti aiva Mwari.
So they walked right up that fiery furnace. Right at the last moment, there he come riding out of the heavens on the chariot of wind. Fanned the breezes off of him while he consoled them and talked to them. God, let your faith come to the spot to where it will react.
Saka vakanyatso famba kukwira bira-bira remoto iroro. Panguva yekupedzisera, hepo akauya achitasva, achibuda mumatenga, ari pangoro yemhepo, achivafurudzira mhepo kubva pavari, apo aivanyaradza nokutaura navo. Mwari vanotendera kuti kutenda kwako kusvike apo pakunodairira.
There was Job of the Old Testament when Satan, our accuser, accused him of being a secret sinner. But Job knew that he had not sinned. He knew that he had confessed everything that he had done and put a burnt offering out there.
Paivana Jobo, wem testament yakare. Apo Satani mupomeri wedu, aka mupomera kuti aiva mutadzi akawanda. Asi Jobo, aiziva kuti akanga asina kutadza. Aiziva kuti akanga areurura zvese zvaakanga aita. Ndokuisa chibayiro chinopiswa.
That was God's requirement. That's all God required was that burnt offering and a confession. And Job done those things.
Ndizvo zvaidikanwa naMwari. Ndizvo zvega zvaidikanwa naMwari. Icho chibayiro chinopiswa nekureurura. Uye Jobo akaita zvinhu izvozvo.
And Satan said, I'll take his camels. Or he's a rich man. I'll take his sheep. And finally he'd taken his children, the closest to his heart. Still Job stood pat. For he knew that God was certain he was God.
Amen.
For he had talked to him and he had met his requirements.
Zvino Satan akati, ndichatora ngamira dzake, nekuti murume mpfumi. Ndichatora wai dzake. Uye pakupedzisira. Akatora vana vake, vaiva pedyo sane moyo wake. Zvakadaro, Job akamira akasimba, nokuti aiziva kuti Mwari, zvakanaka, aiva nechokwadi kuti aiva Mwari, nokuti akanga ataura naye, uye akanga aita zvaaida.
He searched down and found out I've made every burnt offering. I said in my heart, perhaps when my sons gave a feast and my daughters attended. Perhaps maybe they did secretly sin in their hearts, so I'll offer a burnt offering from them and confess their wrong.
Akaronda achidzika ndokuona. Ndapa chibayiro chese chinopiswa. Ndati mumwoyo mangu. Zvichida apo vanakomana vangu vaita mumutambo. Uye vanasikana vangu vaendako. Zvichida vatadza zvakawanda mumwoyo yavo. Zvino ndinopa chibayiro chinopiswa kubva kwavari. Nekureurura zvivi zvavo.
God.
Amen.
When a man keeps what God said to do, he's certain he's God.
He has to answer.
Amen. Faith calls him on the scene every time.
Oh, Mwari. Kana munhu akachengeta izvo zvakanzi naMwari zviitwe. Ane chokwadi kuti iye ndiMwari. Anofanira kupindura. Kutenda kunomudana panzvimbo nguva dzese.
Hallelujah.
when you've done what you know is right, when you've met his requirements, when you've confessed and made right and done restitutions, lay it before God. I don't care how solid he is.
Amen.
He's still God waiting to put that faith there.
Kana ukaita zvaunoziva kuti ndizvo chaizvo. Kana waita zvaanoda. Kana wareurura nekugadzirisa. Waita yananiso yekudzoreredza. Ukazviradzika pamberi paMwari. Handinei nekuti akanyarara zvakadini. Achingori Mwari. Akamirira kuisa kutenda ikoko ipapo.
You've done your works. Now he wants to see your faith by your works. He wants to see what you'll do.
Iwe waita mabasa ako, zvino anoda kuona kutenda kwako, kubudikidza nemabasa ako. Anoda kuona zvauchaita.
If you've been anointed and prayed for, God's waiting to see what you'll believe about it.
Amen.
Not run up next Sunday and run the next day and the next healer comes to the city. He's waiting to see your reaction on your faith.
Kana wazodzwa nekunamatirwa, Mwari akamirira kuona kuti zvii zvauchatenda pamusoro pazvo. Kwete kumhanya uchiuya musi wesvondo unotevera. Womhanya zuva rinotevera. Uye panouya mupodzi anotevera muguta. Akamirira kuona kutirimuka pakutenda kwako.
Amen.
Not walk back next day and say, I feel so bad. I don't guess I got healed. You're not fit for the prayer line in the first place. You're not ready yet. You don't believe that he is God.
Kwete kufamba uchidzokera zuva rinotevera. Woti ndiri kunzwa zvisizvo. Handifunge kuti ndakapodzwa. Hauna kufanira kuva mumutsara wekunamatirwa. Pakutanga. Hauna. Hausati wagadzirira zvino. Hautendi kuti iye ndiMwari.
I don't, you might say, Brother Bram, I disagree with you. Your own action proves what you are. By their fruits you shall know them.
Handi, unogona kuti. Hamba Branham, handi wirira nenemi. Zvito zvako zvinoratidza zvauri. Nezvibereko zvavo muchavaziva.
The man says that he is a Christian and he still drinks and smokes and gambles and tells dirty jokes and says part of the Bible is right and part's not. He might preach the gospel and deny part of the Bible. He's still a sinner. He's not right yet.
Kana munhu akati iye muKristu uye anoramba achinwa, achiputa nekutamba njuga yemakasa, achitaura nyambo dzakasviba. Uye oti, chikamu chebhaibheri chakanaka, zvimwe zvikamu hazvina, anogona kuparidza evhangeri, uye achiramba chikamu chebhaibheri, achingori mutadzi, hasati anaswa zvino.
But when you openly confess that God is the same God,
amen.
And your life applied in his hands to be, Lord, I am the clay, thou art the potter.
Hallelujah.
Then ask what you will. Faith will never move. It'll stand right there.
Asi ukapupura pachena kuti Mwari ndiMwari mumwe chete. Uye upenyu hwako hwakaiswa mumaoko ake. Kuzova Ishe ndiri ivhu. Ndimi muumbi. Zvino wokumbira zvaunoda. Kutenda hakumbotsigiduki. Kunomira ipapo.
Circumstances will seem to fall from right and left, but that faith never moves because you're certain that he's God. And if he's God, he keeps his promise.
Nyangwe hazvo zvimhinga mpinyi zvingaita sekudonha kubva kurudyi nekuruboshwe. Asi kutenda ikoko hakuna kumbotsigiduka. Nekuti une chokwadi kuti iye ndiMwari, uye kana ari Mwari, anochengeta vimbiso yake.
He can't make a promise and break it. If he's God, he's got to keep his promise. Boy, I love that.
Hallelujah.
He's got to stay with it.
Hagoni kuita vimbiso oichikora. Kana ari Mwari, anofanira kuchengeta vimbiso yake. Oh, ndinoda izvozvo. Anofanira kugara nayo.
Job made his offerings. He done everything. He knew that he was right.
Job akapira zvibairo zvake, akaita zvese, aiziva kuti akanga akarurama.
And here come the church members by some of the churches of other denominations. Said, Job, you might as well confess that you're a sinner. Or God wouldn't let you be punished like this unless you was a sinner.
Zvino hepano panouya nhengo dzechechi, vamwe vekuchechi, dzemamwe masangano. Vakati, Job, chitongore urura hako kuti uri mutadzi nekuti Mwari haangatongo kutregi uchirangwa seizvi kunze kukunge waiva mutadzi.
But Job said, I've made my confession. I put the burnt offering out before God and I'm not a sinner. He knew where he was standing.
Asi Job akati, ndakareurura, ndaisa chibayiro chinopiswa pamberi paMwari, uye handisi mutadzi. Aiziva paakange akamira.
Then everything went on, just on and on and on, just as hard as it could go, trying to down Job and to bring Job to a place that he would deny God and deny that burnt offering.
Zvadaro, zvinhu zvese zvakaenderera, zvichingoenderera, nokuenderera, nokuenderera, nekukwanisa kwese kwazvaiva nako, zvichiedza kuisa Jobo, pamwe nekuunza Jobo panzvimbo yekuti aizoramba Mwari, nekuramba chibayiro chiya chinopiswa.
The very minute you take action upon anything that you confess, it shows your weakness.
Amen.
Your doubt of God.
Pa minute iyo yaunotora matano, pane chero chaunenge wapupura, zvinoratidza utera wako, kupokana kwako kuna Mwari.
You ask God for anything, you walk around doubting, then you are a doubter and not a believer.
Unokumbira Mwari chero chinhu, wofamba uchizvipokana. Zino uri mupokani, kwete mutendi.
Job knew where he stood and he stood firm on that foundation.
Job aiziva paive amire, uye akamira akasimba paneyo iyoyo.
No wonder Pruitt said in his dying hour, on Christ's solid rock I stand, all other grounds is sinking sand.
Azvishamise sei, Peronet akati, munguva yake yekufa, pana Kristu, dombo rakasimba ndimire, pasi pamwe pese, ivhu rinonyudza.
On that solid rock of Job's confession, even his beloved wife walked out when his health was gone and the boils was all over him. And he scraped himself and cursed the day that he was born. Said, may the sun not even shine, may the moon stay down at night.
Padombo rakasimba iroro rekupupura kwaJobo, kunyangwe mudzimai wake anodikanwa akafamba achibuda, apo utano hwake hwakanga waenda nemamota akazara pari, uye akazvipara ndokutuka zuva raakabarwa, akati, dai zuva rikasambopenya, dai mwedzi wagara pasi pausiku.
His wife said, Job, you're so miserable. Why don't you curse God and die? He said, thou speakest like the foolish women.
Amen.
He was certain there was a God and he met the requirements.
Amen.
Oh, I feel religious.
Mudzimai wake akati, Jobo, wakasuwa kwazvo, wadii kungotuka Mwari wofa. Iye akati, unotaura sevakadzi mapenzi. Aiva nechokwadi kuti paiva naMwari. Uye akanga aita zvaidikanwa. Oh, ndiri kunzwa kuva munamati.
He knew that he had met God's requirements and that tells it. God was testing his faith. He'll test yours. He'll test mine.
Aiziva kuti ainge aita zvinodikanwa naMwari. Uye ndizvo zvatokwana. Mwari vaiedza kutenda kwake. Achaedza kwako. Achaedza kwangu.
But when we met his requirements, repent every one of you and be baptized in the name of Jesus Christ.
Hallelujah.
For the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. That's his promise.
Asi kana taita zvanoda, tende ukai mumwe nemumwe wenyu, mubhabhatidzwe muzita raJesu Kristo, kuti mugoregererwa zvivi zvenyu, uye muchagamuchira chipo chemweya mutsvene, ndiyo vimbiso yake.
Any among you sick, call the elders of the church, let them anoint in all the prayer, and the prayer of faith shall save the sick, and God shall raise them up. That settles it.
Chero upi pakati penyu anorwara, danai vakuru vechurch, ngava vazodze nemafuta, vonamata. Munamato wokutenda uchapodza varwere, uye Mwari uchavasimudza. Ndizvo zvatokwana.
Confess your faults one to another, and pray one for another. You met God's requirement.
reururai mhosho dzenyu mumwe kune mumwe uye mugona matirana waiita zvinodikanwa naMwari.
These signs shall follow them that believe. In my name they shall cast out devils. They'll speak with new tongues. If they take up serpents or drink deadly things, it shall not harm them. If they lay their hands on the sick, they shall recover. That sounds it.
Zviratidzo izvi zvichatevera avo vanotenda. Muzita rangu vachadzinga madhimoni, vachataura nerurimi rutsva. Kana vakabata nyoka, kana kunwa zvinouraya, hazvingavakuvadze. Kana vakaisa maoko avo pane vanorwara, vachanaya. Ndizvo zvatokwana.
Be certain of God. Be sure that in your heart that you believe that that's God's word. Job.
Iva nechokwadi naMwari. Iva nechokwadi kuti mumwoyo mako kuti unotenda kuti izvo ishoko raMwari. Job aiva akadaro.
His wife said, why don't you curse him and die? Why you're getting worse all the time? How Satan likes to throw it at you.
Mudzimai wake akati, se usingamutuke wofa. Handiti uri kungowedzera kurwara nguva dzese. Satan anodisa sei kukandira izvozvo kwauri.
Why you're no better than you was when you snorted? You're no better than you was when them preachers prayed for you. That preachers ain't right in the first place.
Handiti hausi nani pane zvawanga uri pawakazodzwa. Hausi nani pane zvawanga uri apa vaparidzi vakakunamatira. Vaparidzi ivavo havana kunaka pakutanga.
It doesn't matter about that preacher. It's your faith in the living God what counts.
Amen.
Not what the preacher is what God is. The preacher never made the promise. God made the promise.
Hazvina basa nemuparidzi iyeye. Kutenda kwako muna Mwari mupenyu ndiko kwakakosha. Kwete zviri muparidzi. Ne izo zviri Mwari.
Amen.
Not up to the preacher, it's up to God. And your faith to believe that is God.
Amen.
So be certain of God. Be certain that it's God, and that's God's word, and God is in his word.
Muparidzi haana kumbobvira aita vimbiso yacho. Mwari ndiye akaita vimbiso yacho. Hazvisi kumuparidzi, zviri kuna Mwari, uye nekutenda kwako kuti utende kuti izvozvo ndiMwari. Saka iva nechokwadi naMwari, iva nechokwadi kuti ndiMwari, uye kuti ishoko raMwari, uye Mwari ari mushoko rake.
And Job said, thou speakest like a foolish woman. Said, the Lord gave and the Lord taken away. Blessed be the name of the Lord.
Amen.
He was certain that there was God.
Zvino Job akati, unotaura semukadzi benzi. Akati, Ishe wakandipa, uye Ishe wakatora. Zita rashe ngariropa fadzwe. Aiva nechokwadi kuti kwaiva naMwari.
And when he got that out of his mouth, the thunders begin to roar, the lightnings begin to flash. God moved on the scene. He always calls him on the scene. He sat silent for a long time.
Uye pakaburitsa izvozvo mumuromo wake, mitinimira yakatanga kurira, uye mheni yakatanga kuvaima. Mwari vakasvika panzvimbo. Zvinogara zvichimudana panzvimbo. Akagara anyerere kwenguva refu.
That's what he's doing. Look at this bunch of hell-bound Americans.
Oh, yeah.
Church-going hypocrites. I'm not angry. But sin angers anybody that's right with God.
Ndizvo zvavari kuita. Tarisai boka iri revanhu vemuAmerica vakananga Gehenna. Vanyengeri vanoenda kuchechi. Handina kushatirwa. Asi chivi chinogumbutsa ani zvake akarurama kuna Mwari.
I'm not angry with the nation, I'm not angry with the people, but I'm angry with the devil who has caused these things to blind the people.
Kwete kugumbukira nyika, kwete kugumbukira vanhu, asi ndakagumbukira diabolosi, akakonzeresa kuti zvinhu izvi zvipofomadze vanhu.
These blind pastors and preachers, let them get by with some kind of a little man-made theology. You've got to be born again and God keeps his word.
Vafundisi nevaparidzi vakapofomara. Vachiregerwa vachienderera nekamwe kadzidzo kebhaibheri kakagadzirwa nevanhu. Unofanira kubarwa patsva. Uye Mwari anochengeta shoko rake.
See him as he's loving him. Better be sure that there's God. Having a form of godliness and denying the power thereof.
Uchimuona achiva babadzira. Jiri nani uvane chokwadi kuti pana Mwari. Vaine mufananidzo wekunamata. Asi vachiramba simba racho.
This poor little woman, she knew that he was God. As that barrel went down, 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 circumstances got worse and worse all the time. But God was letting it get that way. He just loves to do that.
Mudzibai mudiki anonzwisa urombo uyu. Aiziva kuti aiva Mwari. Apo dengu raiderera nokuderera nokuderera nokuderera. Mamiriro ezvinhu akawedzera nekuipa nguva dzose. Asi Mwari vaizvirega zvichienda nenzira iyoyo. Anongoda kuzviita.
He loves to put your faith to a test to see how you act on it. Let you be anointed and prayed for, then make you worse. But come on, Satan, put him to the test. I know he believes me.
Amen.
God for it. My.
Anoda kuisa kutenda kwako pakuedzwa. Kuona kuti unodavira sei kwazviri. Kurega uchizodzwa uye unamatirwa. Zvadaro oita kuti zviwedzere kuipa. Akati, naye, Satan, muise pakuedzwa. Ndinoziva kuti anonditenda. Mwari ngavaropafadzwe narini. Oh, ini zvangu.
Amen.
Put him to a test now. I know he took my word for it.
Amen.
Could he say that about you? He said that about Job.
Muise pakuedzwa zvino. Ndinoziva kuti akatora shoko rangu pazviri. Anogona kudaro pamusoro pako here. Akadaro pamusoro paJobo.
Said, do anything to him you want to, but don't you take his life. For I know he loves me. He's made the burnt offering. He's made requirements. He did what I told him to do, and he believes it.
Amen.
Now roll him over the coals if you want to.
Agat, ita chere cha unoda kwari. As usatora upenyu wake, nekuti ndinoziva kuti anondida. Andigadzirira chibayiro chinopiswa. Aita zvinodikanwa. Aita zvandakamuudza kuti aite. Uye anozvitenda. Zvinomumburudze pamarasha kana uchida.
He took everything away from him. God doubled it when he gave it back to him.
Amen.
Sure he will. He puts our faith to a test to see if we really believe that he is God.
Akamutorera zvese zvaiva nazvo. Mwari akazvipeta ruviri paakazvidzoreredza kwaari. Chokwadi achadaro. Anoisa kutenda kwedu pakuedzwa. Kuti aone kana tichinyatsotenda kuti iye ndiMwari.
That little woman no doubt said, I prayed. I prayed. I know I'm an unworthy Gentile. Remember Jesus spoke of her in the Bible. He said, wasn't there many widows in the days of Elijah? But he was only sent to one and she was a Gentile.
Mudzimai mudiki uya, pasina kupokana. Akati, ndakanamata, ndikanamata. Ndiziva kuti ndiri muhedheni, asina kufanira. Rangarirai, Jesu akataura nezvake mubhaibheri. Akati, kwaisava nechirikadzi zhinji here mumazuva aEria. Asi iye wakatumirwa kune imwe chete, uye aiva muhedheni.
Oh, he said, I pray. Maybe when she seen that last little cake, death had done enter the gate and come into the door. One more bite of peace, and she and her son died.
Oh, iye akati, ndinonamata. Zvichida mudzimai paakaona kakeke aka kekupedzisira. Rufu rwakanga rwatopfuura pamusuo uye rwapinda pamukova. Chimedu chimwe chete zvakare pakati pavo zvino iye nemwanakomana wake vaizofa.
I see her all night praying. The hot winds are blowing and the earth parched and the people crying and screaming in the streets.
Ndiri kumuona achinamata usiku wese. Mepo dzinopisa dzichivhuvhuta. Ivhu rine nyota. Vanhu vachichema nekuungudza mudzinzira.
She walked around through the house. She looked at her little boy. Looked at his little pajamas. They were all out and his feet sticking out. Looked at her own hands wrinkled.
Mudzimai akafamba achitenderera nemumba. Akatarisa mwanakomana wake mudiki. Akatarisa tuhembe twake twekurarisa. Twaiva twapera. Tsoka dzake dzichibudikira. Mudzimai akazvitarisa maoko ake. Akaunyana.
She walked back and forth, but she said, I know that he's God. I've made all my confession. I've done everything that he required. And I'm asking for our lives, for his glory. God seen her.
Akafamba achikwidza nekudzika, asi akati, ndinoziva kuti iye ndimwari ndareurura zvese zvangu ndakaita zvese zvaida ndiri kukumbirira upenyu hwedu kuti awane mbiri mwari akamuona.
Rest them is going out having a big dance somewhere. Putting themselves up, having a modern television show or something. Carrying on with the world, but that woman was alone with God.
Vamwe vavo vese vakanga vachibuda uye vachinova nemutambo mukuru werumvesano kumwewo vachizvinakisa. Vaiva nemutambo wechimanje manje wepatelevision kana chakadaro vachienderera nenyika. Asi mudzimai uyu aiva ari ega namwari.
Daylight broke, she said, the little fellow he cried all night for something to eat. What I do with one little handful of meal?
Zuva rakabuda, iye akati, mudiki uyu aiva achemera chekudya usiku wese, ndichagoitei nechanza chimwe cheupfu.
You know that meal was Christ. Any Bible student knows that Christ was the meal offering.
Munoziva upfu ihwohwo waiva Kristu. Chero mudzidzi upi zvake weBhaibheri anoziva kuti Kristu ndiye aiva chipiriso cheupfu.
And that meal offering had to be ground with a special burr too. Cut every little piece of corn the same, because Jesus Christ is the same. Yesterday, today, and forever. And every believer believes that and rests upon it.
Uye upfu hwechipiriso ihwohwo waifanira kukuyiwa nehuyo yakasanangurwa zvakare. Kusvikira yatsetsa chidimbu chese chechibage zvakafanana. Nekuti Jesu Kristu mumwe chete zuro nasi nekusingapere. Uye mutendi wese anozvitenda nekuzorora pazviri.
Hallelujah, you have all your co-farmer religion you want to. For me, I believe Christ is the same yesterday, today, and forever. I make my stand in the world of infidels. I still believe that he's the same yesterday, today, and forever.
Hallelujah. Munogona kuva nechinamato chenyu chakare, chakatondora, chakadzikama chamunoda. Kwandiri, ndinotenda kuti Kristo ndiye mumwe chete zuro, nasi nekusingaperi. Ndinozvimiririra munyika yevasingatendi muna Mwari. Ndinongoramba ndichitenda kuti ndiye mumwe chete zuro, nasi nekusingaperi.
That burr's cut every bit of it just the same because he is the same. He's the same God that he was then, he is right now this morning. He always will be the same. That's what the meal meant.
Izo huyo dzinotsetsa chidimbu chega chega zvakafanana nekuti iye mumwe chete, ndiye Mwari mumwe chete, waiva kareko, ndiye iye zvino, mangwanani ano, achagara akangodaro, ndizvo zvaireva hupfu.
And the oil means the spirit, as we know, according to Ezekiel 4 and so forth. That's the reason we anoint with oil, it's the spirit.
Zvino mafuta anoiva mweya, sekuziva kwatinoita maererano na Ezekiel 4, nezvakadaro. Ndosaka tichizodza nemafuta iwo mweya.
What is it? As St. John 4, the Father seeketh such to worship him in spirit and in truth. Jesus was the truth.
Chii, samuchene Johani 4, baba vanotsvaka avo vakadaro kuvanamata mumweya nemuzvokwadi. Jesu aiva chokwadi.
He was the meal offering, and the oil was the spirit, and the spirit mixed with the truth has got to bring something.
Amen.
Put it together, it makes a cake.
Ndiye aiva hupfu hwechipiriso, uye mafuta aya aiva mweya, uye mweya wakasanganiswa nechokwadi, zvinofanira kuburitsa chimwe chinhu, zvise pamwe chete, zvinogadzira keke.
Oh, where's your faith when God's words preached in its simplicity, though it is power? Jesus Christ is the same yesterday, ever, and the word goes forth for the meal. You've got the oil to mix with it. Maybe just a little handful or a spoonful. Whatever it is, it's real.
Kutenda kwako kuripi, kana shoko ra Mwari richiparidzwa muunyoro waro, asize musimba raro, kuti Jesu Kristu mumwe chete, zuro, nasi nekusingaperi, uye shoko rinoenda kuufu. Iwe une mafuta ekusanganisa naro, unogona kuva unokwana muchanza kana muchipunu, asi chero zvazviri ndezvemaziro kwazvo.
Now what's it ready for? It's ready for the cross. It's ready for self-sacrifice. That's what you have to do.
Zvino wagadzirirwei? Wagadzirirwa muchinjikwa. Wagadzirirwa kuzvipirisa. Ndizvo zvaunofanira kuita.
If the word's been preached and you've got the spirit in it mixed together, it's self-sacrifice to deny, every pain to deny, every sickness to deny. Everything is contrary to God's word and stand on it.
Kana shoko raparidzwa, uye iwe uine mweya, uye zvosanganiswa pamwe chete. Kuzvipira kuramba kurwadza kwese, kuramba urwere wese, kuramba zvese zvinopesana neshoko raMwari, womira pazviri.
The doctor says this, that, or that don't make a bit of difference. You stand on it because God said so. The meal comes. You got the horn, you mix it together.
Chiremba anoti zvakati zvikanti. Kana zvakadaro. Hazvina zvazvinomboshandura kana nepadiki. Iwe mira pauri. Nekuti Mwari akataura kudaro. Hofu wauya. Iwe une mafuta. Wazvisanganisa pamwe chete.
Now I hear a voice. It's a little after daylight. A voice speaks and said, go out in the yard and get two sticks. Did you notice the scripture said two sticks? The cross.
Zvino ndinonzwa izwi. Zuva richangobva mukubuda. Inzwi rinotaura rikati. Enda kunze muchivanze. Unotora tsotso mbiri. Macherechedza. Gwaro rinoti. Tsotso mbiri. Muchinjikwa.
She's got to be healed in the heart.
Amen.
But she's going to be called on to act now.
Amen.
Act with it, however much you got, much meal or oil as you need. But you've got to act. Self-sacrifice.
Mudzimai ane upfu nemafuta. Asi achadanwa kuti azobata basa zvino. Anoshanda nazvo. Chero zvauinazvo. Upfu kana mafuta unoda. Asi unofanira kushanda. Kuzvipira.
Two sticks. In the old times, they never found a better way to make a fire. When you take a stick and lay it across the stick, light it in the middle, you scoop both ends. The Indians burn their fire.
Tsotso mbiri, munguva dzakare, havana kumboona nzira iri nani yekusika moto. Paunotora tsotso, weichinjika patsotso, weitungidza pakati payo. Wosaidzira kumapeto kwese kuri kwiri. Vechi India vanovesa moto wavo.
I've burned them any time all night long. Just take a log and it this way and one that way. And just keep pushing into the fire as it burns.
Ndakambovesa kakawanda usiku wese. Unongotora danda sezvizvi. Uye rimwe sezvozvo. Zvinoramba uchisundira mumoto parinenge richibvira.
That stick was a cross. Two sticks, the Bible said. The boy said, go to the yard and get two sticks.
Muti uya waiva muchinjikwa, tsotso mbiri, Bhaibheri rakadaro. Izwi rakati, enda nemuchivanze, unotora zvimiti zviviri.
The same time up on the mountain, there's a voice thundered down to the prophet and said, go to the city I have commanded. Oh my, both of them obeyed. Something has to happen. Both of them are obeying.
Panguwa imwe cheteyo. Pamusoro pegomo, paiva nezwi rakatinira zasi kumuprofita, uye rikati, enda kuguta, ndaraira, oh, ini zvangu, vose vari vaviri vakateerera, chimwe chinhu chinofanira kuitika, vese vari vaviri vari kuteerera.
If the preacher preaches the word, and the man that receives it believes it and acts upon it, something's got to happen.
Kana muparidzi akaparidza shoko, uye munhu anorigamuchira, ori tenda, oita chinu pamusoro paro, chimwe chinu chino fanira kuitika.
If you're a sinner, you'll have to be saved. If you're sick, you'll have to be healed because God promised it. If we are certain of God, as certain as He's God, He has to keep His word. Certain.
Kana uri mutadzi, uchatofanirwa kuponeswa. Kana uchirwara, uchatofanirwa kupora. Nekuti Mwari akazvivimbisa kana tine chokwadi naMwari. Sechokwadi chekuti, iye ndiMwari anofanira kuchengeta shoko rake. Chokwadi.
Then the command was, go to the city, for I have commanded a widow woman. A vision broke before the prophet. Here he comes walking. He doesn't know where he's going. It don't make any difference.
Amen.
He's just obeying.
Zvino rairo yaiti, Enda kuguta. Nekuti ndarayira shirikadzi. Chiratidzo chakabhedhenuka pamberi pemuprofita. Hepano anouya achifamba. Haziri kwaari kuenda. Hazvina musiyano. Ari kungoteerera.
She don't know where the sticks will be laying, but there's two sticks in the yard somewhere. She starts off.
Mudzimai haasi kuziva kune tsotso. Asi pane tsotso mbiri muchivanze pane imwe nzvimbo. Anotanga kuenda.
She goes out into the yard. She looks at all how hot the screams from the city. The night prowlers coming in, death, stramming along, drinking their wines and so forth.
Anobuda kunze muchivanze. Anotarisa tarisa. Oh, kuri kupisa zvakadini. Kuungudza kwaibva muguta. Nevafambi veusiku vaiuyamo. Vachiita chipata pata. Vachinwa waini dzavo. Ndezvakadaro.
She looks down the street. She sees nothing. She finds one stick, part of the cross. Self-sacrifice. She gets another piece of stick.
Mudzimai anotarisa zasi kwenzira. Hapana chaanoona. Anowana tsotso imwe chete. Chikamu chemuchinjikwa. Kuzvipira. Anowana chimwe chidimbu. Tsotso.
And when she picked up that second stick. Oh, how doom it must have been. Death laying at the door. Her and her son had to eat one little piece of a whole cake and die. That was all of it. And sometimes right in the midst of gloom that we hear the voice.
Uye paka nunga tsotso epiri. Oh, kwaiva kwaka suwa shakadini. Rufuru gere pamukova. Iye ni mwana kumwana wake. Vaifanira kujikaka chimbedu kadiki kekeke vofa. Ndizvo zvaiva zvese. Uye dzimwe nguva pakati chaipo pekusuwa. Ndipo patinonzwa inzwi.
When she picked up that second stick and started back, that was a voice come over the gate said, fetch me a little water in a vessel.
Paka nonga tsotso iya yepiri. Ava kudzokera. Paka vane inzwi rakauya nepamusoro pemusiwo. Rikati. Ndiunzirewo mvura shoma mumukombe.
She turned to look. With these two sticks in her hand, with the meal and oil mixed and ready. She said she dressed it, mixed it together.
Mudzimai akatendeuka kuti atarise. Aine tsotso mbiri dziya muruoko rwake. Aine hupfu nemafuta zvakasanganiswa, zvakagadzirirwa. Akati, akanga azvigadzira, azvisanganisa pamwe chete.
That's what the word and the spirit has to mix together. Laid up on the cross of self-sacrifice to deny anything that's contrary to what you've asked. That's right.
Ndizvo zvinova shoko nemweya. Zvinofanira kusanganiswa. Zvise pamuchinjikwa wekuzvipira. Kuramba zvese zvinopesa nezvawakumbira. Ndizvozvo.
I mixed it. I'm going to get these sticks. And that boy said, bring me a little drink of water in a vessel.
Ndazvisanganisa. Zvinondave kuenda kunotora tsotso dziya. Zvino inzwi riya rakati, ndiunzirewo mvura shoma yekunwa mumukombe.
She looks and she sees a man standing leaning across the gate, thin-cheeked, bearded, bald-headed, looking across the gate with an old piece of sheepskin wrapped around him. Looked like he was kind of a kind-looking old gentleman.
Mudzimai anotarisa. Ona murume amire akazendamira pamusuo. Ane matam akati papata, azere ndevu. Ane manza, achitarisa nepamusiwo. Aine chidimbu chaka sakara chedewe rewai, chaka muputira. Aitaridzika semurume kwai ane moyo munyoro.
She said, I'll share my water with him. Waters of life. You're willing to give it to anybody to tell anyone to go anywhere.
Mudzimai ndokuti, ndichagoverana mvura yangu naye. Mvura dzeupenyu. Waka gadzirira kuipa kuna ani zvake. Kuudza chero munhu kuti uende kupi zvako.
Just a moment, sir. She starts back with the sticks in her hand. And the voice thundered again. Not only do you share your water, but bring me a little morsel of bread in your hand. Bread of life, water of life. Was it of life? She'd die as soon as that perished.
Ndipei kanguva changamire. Mudzimai anotanga kudzokera. Aine zvimiti muruoko rwake. Zvino inzwi rakatindira zvakare. Haungagova mvura yako bedzi. Asi ndiunzire chimedu chidiki chechingwa muruoko rwako. Chingwa cheupenyu. Mvura yeupenyu. zvaiva zveupenyu here? Mudzimai aizofa munguva pfupi seavo vakaparara.
Bring me your water and bring me your bread. What do we find here? What lesson can we find? Seek ye first the kingdom of God and all his righteousness, other things will be added.
Ndiunzire mvura yako nechingwa chako. Tinoonei pano. Tinogona kuwana chidzidzo chipi. Tsvaga kutanga umambo hwaMwari nekururama kwake kwese. Zvimwe zvinhu zvichawedzerwa.
Bring me a little water and a morsel of bread. Then she turns in her gloom. I can hear her say, sir, something like this. You're different from man that I've seen. And man that I hear speak, you seem to be so positive of what you're saying.
Ndiunzire mvura shoma nechimedu chechingwa. Zvadaro, mudzimai anotendeuka. Aka undunda. Ndinogona kumunzwa achiti. Changamire. Zvakada kuita sezvishi. Makasiyana nevarume vandakamboona, nevarume vandinonzwa vachitaura. Munoita semune chokwadi nezvamuri kutaura.
But I've only got enough meal, just a handful, and just a spoonful of oil. I've dressed it and I'm going to cook it with these two sticks. And I'm going to eat it, me and my son, and die. That's all I got.
Asi ndine hupfu hunokwana muchanza bedzi, nechipunu chemafuta. Ndazvigadzira, uye ndichazvibika netsotso mbiri idzi. Uye ndichazvidya ini nemwanakomana wangu, Tofa. Ndizvo zvega zvandinazvo.
What we hear there next? But fetch me the little cake first.
Amen.
God first. No matter what anybody else says, what anything else, what any evidence, how gloomy it looks, whatever it may be, take God first. His word first.
Tevere tinonzwe izvadaro. Asi ndiunzire kakeke aka kutanga. Mwari kutanga. Hazvina basa kuti mumwe munhu anoti kudini. Chero chinhu chipi. Chero umbo hupi. Kusuwisa kwazvo. Chere zvachingava. Tora Mwari kutanga. Shoko rake kutanga.
Doctor said I can't get well, but his word first. I'm too much of a sinner, I'm a prostitute, I'm a gambler, I'm a drunkard. God's word first!
Chiremba akati, handigone kupora, asi shoko rake kutanga. Ndakanyanyisa kuva mutadzi, ndiri chifewe, ndiri wenjuga nemakasa, ndiri chidhakwa, shoko raMwari kutanga.
Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Red like crimson, they'll be white like wool. First God.
Kunyange zvivi zvako zvakatotsuka. Zvichava zvakachena semazaya echando. Kutsuka seruvara rweropa. Zvichazochena semakushi emakwai. Kutanga Mwari.
Go bring me a little cake first. All that you've got, bring it to me. Are you willing to give it into his hand?
Enda unondiunzira kakeke kutanga. Zvese zvaunazvo. Zviunze kwandiri. Ungada here kuzviisa mumaoko ake.
My life, all that I am, I'm 50 years old. Are you willing, William Branham, to lay it to me? Are you willing, you little children, to lay your life to me? Are you willing? Can you do it, sick people? Can you trust me? Put me first.
Upenyu wangu, zvese zvandiri. Ndine makore makumi mashanu. Ungada here, William Branham, kupira kwandiri. Mungada here, imi vana vadiki, kupira upenyu hwenyu kwandiri. Mungada here, munogona kuzviita here, varwere, munogona kuvimba neni here. Ndisei pekutanga.
Bring a morsel of bread in your hand and fetch me a little water. She looked at him. There was something told her that man knew what he was talking about.
Ndiunzire chimedu chechingwa muruoko rwako, undiwanire tumvura tushomanani. Mudzimai akamutarisa. Pane chakamuudza kuti murume uyu aiziva zvaitaura pamusoro pazvo.
God knows his own. Sheep, my sheep know my voice. They know whether it's scripture or not, whether it's right or not.
Mwari anoziva makwai ake amene. Makwai angu anoziva inzwi rangu. Anoziva kuti igwaro here kana kwete. Kuti ndizvo here kana kwete.
She turns in obedience. That's what you've got to do. And when she turned to obey what the prophet said to, then come the thunder from heaven. And every man looks to hear.
Mudzimai anotendeuka mukuteerera. Ndizvo zvaunofanira kuita. Uye paakatendeuka kuti ateerere zvaakaudzwa nemuprofita kuti aite. Zvadaro pakauya kutinhira kubva kudenga. Kunotarisirwa nemunhu wese kuti anzwe.
For there cometh thunder out of the voice of the prophet, and every sinner and every sick person longs to hear, thus saith the Lord.
Nokuti kwakauya kutinhira kubva muinzwi remuprofita, uko mutadzi wese nemunhu wese anorwara anoshivira kunzwa. Zvanzi naJehovha.
How we long, dear. How that people sit in my driveway and say, come to this door. My daughters and such, my baby, my soul. Just say the word.
Tinoda sei kurinzwa. Kuti vanhu vaigara sei munzira yepamba pangu voti. Uyai kumukova uyu. Manasikana wangu ari mune zvakadai. Mucheche wangu, ini, akaderera. Ingotaura ishoko.
How can you say it before it's in your mouth? You'd be saying it yourself. But they long to hear that, thus saith the Lord.
Unogona kuritaura sei risati rava mumuromo wako. Unenge uchiritaura pachako. Asi vanoshuva kunzwa iyo zvanzi naJehovha.
There come across the fence because she was obeying and the gloom broke. Thus saith the Lord. The barrel will not go empty though the cruse run dry. Until the day that the Lord God sends rain on the earth. Oh, what a consolation.
Heyo yakauya napafenzi, nekuti aiteerera. Zvino rusuo rwakapamurwa. Zvanzi naJehovha. Dengu haringaperi, kunyange chinyo hachingapwi, kusvikira zuva iro Ishe Mwari vatumira mvura inonaya panyika. Oh, kunyaradzwa kwakadini.
She made the cake, she gave it to the prophet, she went back and made some for her son and herself, and they eat and drink with plenty hip on the earth.
Mudzimai akagadzira keke, akaripa kumuprofita, ndokudzokera akanogadzira rimwe rake nemwanakomana wake, uye vakadya, vakanwa nepakuru panyika.
Where did it come from? How did it get there? Scientifically tell me where that meal come from. Where did that all come from? How did it get in that crew?
Zvaka vakupi. Zvaka shika sei ipapo. Kubudikidza ne science ndiudze kuti upfu hwacho hwakabvepi. Mafuta iwayo akabvepi. Akapinda sei muchinyu ichocho.
He poured it dry every morning. She skipped the meal barrel every morning. And it was dry.
Mudzimai akanga achikokotedza mangwanani ega ega. Aikokotedza dengu rehupfu mangwanani ega ega. Uye wainge wapera. Asi paidzokera kunotora humwe waivamo.
Where did it come from? Take God at his word. Be certain of God. He's the creator.
Waibva kupi? Tora Mwari pashoko rake. Iva nechokwadi naMwari. Ndiye musiki.
You might have lost your health. You might have lost your fellowship. Take him at his word. Be certain that he's God. The gloomy times is looking now. May not look so gloomy if you'll just take his word and be certain that he's God.
Unogona kunge warasikirwa neutano wako. Unogona kunge warasikirwa neyanano yako. Mutore pashoko rake. Iva nechokwadi kuti iye ndiMwari. Nguva dzekusuwa dziri kuratidzika zvino dzinogona kusaratidzika kusuwa ukangotora shoko rake. Wova nechokwadi kuti iye ndiMwari.
In Germany once I saw a picture. And it always stuck with me. A German painter has painted a picture that's called the Cloud Land.
KuGermany imwe nguva ndakaona mufananidzo uye wakagara mandiri nguva dzese. Mupendi wechiGermany ndiye akapenda iwo mufananidzo unonzi nyika yegore.
And when you see it off at a distance, it's the harvest looking gloom you ever seen. Just clouds matted together. When you're looking at it from a long distance.
Uye paunoona nechekure. Kusuwa kwa kaipisisa kwa usakambona. Makore akangoungana pamwe chete kana uchitarisa nechekure.
But when you get real close to it, it changes. It's angels' wings beating together singing hallelujahs to the Lord.
Asi kana wanyatsosvika pedyo nawo unoshanduka. Mapapiro engirozi anenge achirovanisana pamwe chete nekuimba mahareruya kunashe.
So that's what gloom is sometimes. If you look at it a long distance, it looks gloomy and dark. But take God at His word and be certain that He's God and move up close to it. You find out it's just angels' wings beating together.
Saka ndozviri kusuwa dzimwe nguva. Kana ukautarisa nechekure, unoratidzika kusuwa nekusvipa. Asi tora Mwari pashoko rake, uye nechokwadi kuti iye ndiMwari, uye swedera pedyo nawo. Uchaona kuti angori mapapiro engirozi ari kurovana.
She was somewhat like Abraham was, called on to give everything she had, laid on the altar of sacrifice. Maybe you're called like that this morning.
Neimwe nzira, mudzimai aiva sezvaiva Abraham akadanwa, kuti ape zvese zvaiva nazvo, ozviisa paaritari yekupirisa. Pamwe iwe wakadanwa zvakadaro, mangwanani ano.
Give up your ways, give up your unbelief. Give up everything you've got and then take the aura and the word and mix it together and put it on an altar of self-sacrifice. You'll find out it'll call God on the scene as certain as I'm standing in this pulpit.
Amen.
Think of it while we pray.
Siya nzira dzako. Siya kusatenda kwako. Siya zvese zvaunazvo. Uye zvadaro. Tora mafuta neshoko. Wozvisanganisa pamwe chete. Wozviisa paaritari yekuzvipira, uchaona kuti zvichadana Mwari panzvimbo. Chokwadi sekumira kwandakaita papurupiti ino. Funga nezvazvo patiri kunamata.
Have you a need today? Have you a need greater than you're physically able to obtain? Is the money so low that you can't pay your rent? Is the children wanting new shoes and you ain't got the money to buy them?
Une chikumbiro here nasi. Une chaunora asi usingagone kuchiwana nezvinobatika here. Mari yakaderera zvekuti haugone kubhadhara rendi here. Vana vanoda bhutsu itsva here. Uye iwe hauna mari yekudzitenga.
Is the barrel empty at your house and the crew's about run dry? You can't buy feed for your stock and they're... something wrong. Remember, He made a promise.
Dengura pera here kumba kwako. Uye chinyu chapuka. Haugoni kutenga chikafu chezvipfuwo. Uye pane chakatsveyama. Rangarira. Iye akaita vimbiso.
Are you sick and the doctor says that you need an operation? You haven't got the money to do it. You have need.
Unorwara here. Uye chiremba anoti unoda kuviiwa. Hauna mari yekuzviita. Une zvaunoda.
Are you a sinner? Is your need great knowing if God should call today, you'd be lost? Are you a backslider running from God? You know you belong to some church, but you know you're not right. Your own conscience tells you according to the word that you're not right.
Uri mutadzi here. Chaunodisa chikuru here. Zvekuziva kuti Mwari akakudana nhasi unenge wakarasika. Uri munhu akadzokera kumashure ari kutiza Mwari here. Uye unoziva kuti uri nhengo yeimwe church. Asi unoziva kuti hauna kururama. Hana yako iwe inokuudza maererano neshoko kuti hauna kururama.
You have a need. Don't let these words fall in thorny grounds or on rocks, stony hearts. May they fall in good fertile soil.
Uye une chikumbiro. Usare gamanzwi aya achiwira pavhu rine minzwa. Kana pamatombo. Kana pamoyo yedombo. Dai akawira pavhu rakanaka. rakaurira.
If you're sick and you, the doctor says you can't get well, and you promise God that you'll serve Him all the days of your life, and you're certain that He's God, come meet His requirement.
Kana uchirwara, uye iwe, chiremba ati haugone kupora, uye iwe wovimbi samari kuti, uchamushumira mazuva ese eupenyu wako, uye unechokwari kuti iye ndimwari, uya usangane nezvaanoda.
If you have a need, will you first do as much as to raise your hand to God that you have a need of something? God bless you. Let us pray.
Kana uine chaunoda, ungatange here wasimudza ruoko rwako kuna Mwari, kuti une chinhu chaunoda. Mwari akuropafadzei. Ngatinamatei.
O Lord, just as certain as I'm in this pulpit this morning, I know that there could not be one of those hands go up without you knowing it, for thou art God.
Oh, Ishe, necho kwadi se kumira kwa ndakaita papurupiti ino mangwana ni anu. Dino ziva kuti apangavi ni ruoko rumwe pakati pe ayar kwa simuka. Imu musina kuziziva. Nekuti ndimi Mwari.
You said is not so many sparrows sold for 2 farthings? How much more are you than a sparrow? How much more did you see the hands of those mortal beings in which your Son Jesus died for? How more did you see their hands than you would a sparrow if it fell this morning?
Makati, matimba mazhinji atengeswe nemakobiri mairi here. Ko iwe unofura dimba zvakadini? Maona zvakadini maoko evanhu ava vanofa? Ava vakafirwa nemwanakomana wenyu. Maona zvingadarika zvakadini maoko avo kudarika zvamungaita dimba? Dairaiwa mangwanani anhu.
I suppose for a dozen sparrows wouldn't sell for a penny this morning because no one wants them. It'd be the trouble of burying them. But you know every one of them. You know every feather that's in their body. You know every hair that's on our head.
Dino fungizira kuti, matimba gumi ne maviri hanga mbotengeswe nekobiri mangwanani anu. Nekuti hapana anowada, uye pane dambudziko rekumafushira. Asi muchiziva rimwe nerimwe rao, munoziva munhenga wese uri pamutumbi waro. Munoziva vhudzi rese riri pamusoro wedu.
Oh Lord, answer prayer. Let them be certain this morning that you are God and it's your spirit.
Oh Ishe, pindurai munamato. Ngavave nechokwadi mangwanani ano chekuti muri Mwari uye iwo mweya wenyu.
May the dullness and glamour of this modern day religion drop away from them.
Amen.
Say, oh, I belong to certain such church. God made that fade from their minds right now.
Dai kusapenya. Nekukwezwa kwechinamato chechimanje manje. Kwadonha kubva pavari. Uye vachiti, oh, ndiri wechechi yakati. Mwari dai izvozvo zvadzimwa kubva mupfungwa dzavo. Iko zvino.
In this one moment may they catch a glimpse of eternal life. And then they'll seek and hunger for her. To know what God is, and they're certain that He is. He keeps His word.
Munguva imwe chete ino, dai vawana rumbonera rweupenyu usingaperi. Uye zvadaro, vachatsvaga nekuva nenzara yavo, kuziva zviri Mwari, uye vaine chokwadi kuti ndiye anochengeta shoko rake.
To the sinner, may they repent quickly, make ready for baptism in the name of Jesus Christ. And you promised you'd give him the Holy Ghost. You said it, Lord, you keep your promise.
Kumutadzi, dai vatende uka, nekukurumidza, vagadzirire rubhabhatidzo muzita raJesu Kristo. Uye makavimbisa, kuti maizovapa mweya muchene. Makazvitaura Ishe, munochengeta vimbiso yenyu.
There's a backslider that's certain that you are God and they've wandered away. May they come today because you said, though your sins be as scarlet, they shall be white like snow. Red like crimson, they'll be white like wool.
Pane akadzokera kumashure ane chokwadi kuti muri mwari uye vakarasika dai vadzoka nhasi nekuti makati kunyangwe zvivi zvenyu zvakaita semucheka mutsuku zvichachena sechando zvakatsuka semucheka mutsuku zvichachena semakushe ewai.
And if there's those who are sick, may they realize that you're God. You keep your word. You must keep your word. And as they lay their self with their oil, the spirit that's in them that's confessing they believe.
Uye kana paine avo vanorwara, dai vakacherechedza kuti muri mwari, munochengeta shoko renyu, munofanira kuchengeta shoko renyu. Pavanozvigadzirira nemafuta avo, mweya uri mavari, uri kupupura kuti vanotenda.
And then also with the word, the bread of life, it's went forth, Christ, ground up to him in the Old Testament. And in the New Testament to show that he's the same yesterday, today, and forever.
Uye zvadaro zvakare, neshoko, chingwa cheupenyu chapiwa, Kristo, chakuirwa kwavari, mutestamendi yakare. Uye nemutestamendi icha, kuratidza kuti ndiye mumwe chete, zuro, nasi, nekusingaperi.
May they mix that word with the oral spirit that they've got, then stand to their feet at the altar. Saying, this is all I got, Lord, I'll bring it.
Dai vasanganisa shoko iroro nemafuta, mweya wavainawo. Zvadaro, vosimuka netsoka dzavo paaritari, vachiti, izvi ndizvo zvese zvandinazvo, Ishe, ndinozviunza.
Oh, how you'll multiply. How it'll call the God of history on that scene. How it'll make Jehovah rise with a heart swelling that I got a child that'll obey me. I'll put him through the test and he proves that he loves me and he believes me. He's certain that I am.
Oh, muchazviwanza sei. Zvichadana sei mwari wenhoroondo panzvimbo. Zvichaita kuti Jehovha amuke sei nemwoyo uchitubwida kuti ndine mwana achanditeerera. Ndakamupfuudza nemumuedzo. Uye azviratidza kuti anondida. Uye anonditenda. Ane chokwadi kuti ndiri.
For it is said, he that cometh to God must believe that he is, and a rewarder of those that diligently seek after him. Grant it this hour, as we commit it to you.
Nekuti zvinorehwa zvichinzi, uyo anouya kuna Mwari, anofanira kutenda kuti ndiye. Uye mupi wemubayiro kune avo vanomutsvaka neushingi. Zvitenderei panguva ino, patiri kuzvikumikidza kwamuri.
Now, while we have our heads bowed, and those that are in need of anything, would you stand to your feet? That wants to place now, if you're not certain that he is God, if you're certain he is God and is going to keep his promise, salvation, healing, whatever it is, if you're certain that he's God, stand to your feet.
Uye zvino takakotamisa misoro yedu. Uye avo vane chero chavanoda, mungasimuka netsoka dzenyu, vanoda kuisa panzvimbo. Zvino, kana usina chokwadi kuti iye ndimwari, kana uine chokwadi kuti iye ndimwari, ari kuzochengeta vimiso yake ruponeso, kupodzwa, chero zvachiri, kana uine chokwadi kuti iye ndimwari, simuka netsoka dzako.
If you've got someone else you want to pray for, stand to your feet if you're certain that he's God. Make your request known in the assemblies of the saints. You're doing it as you stand to your feet.
Kana uine mumwe munhu waunoda kunamatira, simuka netsoka dzako. Kana uine chokwadi kuti iye ndimwari, zivisa chikumbiro chako muungano dzevatsvene.
I'm certain he's God. I believe that he keeps his word. And I'm sure that my request, I'll lay it under the blood right now.
Ndine chokwadi kuti iye ndimwari. Ndinotenda kuti anochengeta shoko rake. Uye ndine chokwadi chekuti chikumbiro changu. Ndichachiisa pasi peropa yezvino.
If you do that, lay every sin. Every sin is unbelief. You might be a church member, but I'm meaning sin, your unbelief.
Ukadaro, siya chivi chese kusatenda. Unogona kuwa nengo ye church. Asi ndinorewa chivi kusatenda kwako.
You're laying it down as a sacrifice. You're going to sacrifice that you're coming to the cross. You're going to sacrifice now all your unbelief.
Uri kukupira sechipiriso. Uri kuzokupirisa. Uri kuuya kumuchinjikwa. Uri kuzopirisa zvino kusatenda kwako kwese.
And give it over to him and know that he is. And you're certain he's going to answer. If you're that, raise up your hand. Remain that way.
Uye wokupira kwaari. Woziva kuti ndiye. Uye unechokwari kuti ari kuzokupindura. Kana uri waizozo, simudza ruoko rwako. Gara wakadaro.
Lord, thou art God. Here's their oil and their corn mixed together. They're bringing it to the cross where the fire of God shall fall into their hearts if they really mean that and consume that sacrifice.
Ishe, muri mwari, heano mafuta avo nechibage chavo, zvaka sanganiswa pamwe chete, vari kuzviunza kumuchinjikwa, uko moto wa mwari uchawira mumoyo yavo, kana vachinyatso zvirevesa. Wopisa chipiriso ichocho.
You'll move on the scene, rise the high waters, coming from heaven in a chariot of fire. You'll shake the whole heavens and earth to reward them.
Muchauya panzvimbo, kuzosimudza mvura yemudewe, muchiuya kubva kudenga mungoro yemoto, muchazunguza matenga ese nenyika, kuzovapa mubayiro.
As they stand with their hands up in the air, signifying that they believe and have laid themselves in every request that they got right on thy altar.
Pavamire vaine maoko avo mudenga, kuratidza kuti vanotenda, uye vazvipa nechikumbiro chese chavainacho pa aritari yenyu chaipo.
O God of heaven and earth, the judge of the heavens and earth, surely the judge of heaven and earth will commit righteousness. Surely he'll keep his word. You who know the hearts of man, the hearts of women, the hearts of these people.
Oh, Mwari wedenga nenyika, mutongi wedenga nenyika, zvokwadi mutongi wedenga nenyika, achaita zvakarurama, chokwadi achachengeta shoko rake, imi munoziva moyo yavarume, moyo yevakadzi, moyo yevanhu ava.
Lord God, I put my own hands up, for I know that I've got a change of ministry now. And I believe that you are.
Ishe Mwari, ndinoisa maoko angu mudenga, nekuti ndinoziva kuti ndine kushandurwa kweshumiro zvino. Uye ndinotenda kuti muripo.
I've seen you standing out on a pillar of fire.
Ndakakuonai mumire uko mushongo yemoto.
I've seen you search the secrets of man's heart. Not one time have you failed. You promised it when you made it yonder, across the street here, when you first started dealing to do these things, and you protected me around the world and around. I'm sure you're God. I'm certain of that.
Ndakaona imi muchinzvera zvakavanzika mumwoyo yevanhu. Hapana nguva imwe chete yamakakundika, makazvivimbisa pamakazviita uko. Miri kwemigwagwa ukuno pamakatanga kushanda kuita zvinhu izvi. Uye makandichengetedza kutenderera nyika nekutenderera nekutenderera. Ndine chokwadi kuti muri Mwari. Ndine chokwadi nazvo.
I offer myself for these people and the sacrifice of all that I have, Lord, to you for service. I'm starting again, Lord, moving around the world. Help me, O God.
Ndinozvipira nevanhu ava, nechipiriso chezvese zvandinazvo Ishe, kwamuri, kuitira basa reshumiro. Ndiri kutanga patsva Ishe, kufamba ndichitenderera nyika. Ndibatsirei, O Mwari.
If I disbelieve you at any time, forgive me of my sins. forgive me of my unbelief. I know that you are and a rewarder of those that seek you.
Kana ndaka kupoka nai panguwa ipi zayo, ndiregerere iwo zvivi zvangu. Ndiregerere iwo kusatenda kwangu. Ndinoziva kuti muripo, nemupi wemubairo, kwevano kutsvagai.
Likewise, I confess the sins of my people this morning, their weaknesses and their doubting, as they're standing with their arms in the air. I confess their sins, Lord, and all of our weaknesses.
Zvimwe chete, ndinoreurura zvivi zvevanhu vangu, mangwanani ano, utera wavo, nekupokana kwavo, pavakamira nemaoko avo ari mudenga, ndinoreurura zvivi zvavo, Ishe, nekutera hwedu hwese.
Send the Holy Ghost upon us with the seal of your approval that you are God and you're here now to receive us and to take us into thy arms and to redeem us of everything that we've lost.
Tumirai mweya mutsvene pamusoro pedu nechisimbiso chebvumiro yenyu kuti muri mwari uye muri pano zvino kuti gamuchira nekuti tora mumaoko enyu uye kuti dzikinura kuna zvose zvatakarasikirwa nazvo.
If it's our health, may it be restored a hundredfold. If it's our soul, may it come to us as a blooming, shining article, filled with the Holy Ghost, to be presented before God. If it's unbelief, may it be come to us again, Lord, with faith to move mountains. Grant it, Lord.
Kana uri utano wedu, dai wadzoreredzwa kakapetwa kazana. Kana ari munhu wedu wemukati, dai adzoka kwatiri sechinhu chiri kudombera chichipenya akazadzwa nemweya mutsvene kuzopirwa pamberi pamwari. Kana kuri kusatenda, dai kwadzoka kwatiri zvakare Ishe kuine kutenda kunofambisa makomo. Zvitenderei Ishe.
We believe that you're moving the Holy Spirit, saturating through this building over these people and in their hearts, moving them to accept the living God. This we do in the name of Jesus Christ.
Tinotenda kuti muri kufamba mweya mutsvene uchitekeshera nemuchivakwa chino pamusoro pevanhu ava uye nemumoyo yavo kuvafambisa kuti vagamuchire Mwari mupenyu. Izvi tinoita muzita raJesu Kristu. Kutenda kwangu kunotarisa kwamuri, imi Gwayana Rekavari, Muponesi Mwari. Zvino ndinzwi pa ndiri kunamata, tevesirai zvivi zvangu zvose kure, musambofamakarega ndichitetereka kubva parutivi rwenyu.
Do you receive it? Raise your hand. Say, I now receive it.
Unorevesa here? Unozvigamuchira here? Simudza ruoko rwako kuti ndinozvigamuchira zvino, ndinotenda. Apo pandinofamba kudekidza reupenyu rine rima uye kushungupadzika kuchinde komba. Ivai imi mutungamiriri wangu, itai rima rive zuva, pukutai marwadzo nekutya zviende kure, musambofa makarega ndichitetereka kubva parutevi rwenyu.
Let us bow our head.
Ngatikotamisei misoro yedu.
after this stern, hard cut message, rude and brought out in a rough way, but it's the truth.
Amen.
And if you humbly believe what you have asked for that you receive, don't you never let nothing push you from that straight road. Stand right there.
Mushure memaridzo iya kasimba ine ukasha kwazvo inovirima yaunzwa nenzira ine ukasha asi icho kwadi uye ukatenda wakazvininipisa pane zvawakumbira kuti unogamuchira. Usambo tendera chero chinu chikusundire kubva panzira iyoyo yakananga. Mirapo chaipo.
No matter how much I'd preach, whatever I'd do, or whatever any man would do, it'll never take effect till you accept it as your own personal property.
Zvisinei kuti ndaiparidza zvakadini, chero zvandaita, kana chero munhu zvaaita, hapana zvainokubatsira kusvikira wazvigamuchira sechinhu chako iwe pachezvako.
You believe that with all your heart, everything that you have desired, if you've confessed your sins, God has forgiven you.
Amen.
Don't you never doubt it no more.
Kana uchizvitenda izvozvo nemwoyo wako wese, zvese zvawashuvira, kana wareurura zvivi zvako, Mwari akuregerera. Chirega kupokana zvakare.
If you're a backslider, you've been taken back this morning. If you need the Holy Spirit, then be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins.
Kana uri munhu akadzokera kumashure, wadzorwa zvakare mangwanani ano. Kana uchida mweya mutsvene, zvino chibhabhatidzwa nemuzita raJesu Kristu kuitira kuregererwa kwezvivi zvako.
That's God's word. He will not alter it for no church, no denomination, for nobody else. It must be that way.
Amen.
We got to meet His requirements.
Thank you, Jesus.
Not the church's requirements, His requirements. That's what we must do.
Hallelujah.
Iroro ishoko raMwari. Hari shandurire chechi ipi, sangano ripi, kana munhu upi zvake, rinofanira kuva nenzira iyoyo, tinofanira kuita zvaanoda, kwete zvinodiwa nechechi, zvaanoda, ndizvo zvatinofanira kuita.
He said the prayer of faith shall save the sick if you're sick. I've prayed the prayer of faith for you. You've prayed it in your own heart and believe it. Accept it, stand pat on it. It'll have to be that way. Nothing can take it, no matter how gloomy it looks.
Iye akati, munamati wekutenda uchaponesa varwere. Kana uchirwara, ndakunamatira. Munamati wekutenda, waunamata mumwoyo mako. Uye zvitende, zvigamuchire. Mira zvakasimba pauri. Zvinofanira kuva nenzira iyoyo. Hapana chinogona kuzvitora. Zvisinei kuti zvinoratidzika kusuwa zvakadini.
You say, well, it might look like I'm still sick. That doesn't happen. It's just angels' wings gathered together.
Amen.
That's all. It's God in a form of blessing.
Unot, zvakanaka, zvingaita sekuti ndichiri kurwara, izvozvo azvimbo angori mapapiro engirozi akaiswa pamwe chete. Ndizvo zvega, ndimwari muchimiro cheropafadzo.
It looks gloomy to you. Draw a little closer to it, look at it again, see if it ain't God standing there, keeping His word.
Zvinoratidzika kuundundika kwauri. Swedera pedyo nawo, utarise zvakare. Ona kana asiri Mwari akamirapo, achichengeta shoko rake.
As we have our heads bowed, I'm going to turn the service to Brother Neville, our pastor.
Zvino tine misoro yedu yakakotamiswa, ndichadzosera shumiro kuna Hama Neville, mufundisi wedu.